Well, we want to thank God for His mercies on us. I enjoyed the song service. Oh, it was wonderful. The songs we sang together. Even the special songs too.
Nema special songs acho.
Being a hero, a warrior. Kuve gamba murwi. I'll ask the heroes.
Chakumbira magamba.
The warriors.
Nevarwi.
To stand on their feet.
Kuti vasumuke netsoka dzavo.
As we sing.
Tichiimba.
Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. No matter what the devil wants to say. Amazing Grace. Brother Lazarus Ngwarati is going to preach to us this morning.
Sweet
the
as we raise our hands, thank you, Jesus.
I am found. Was blind. Was blind. But now I see. Was great. That took my heart to give this morning.
Baba tinoziva kuti ishe mutsvene tikaungana baba mutsvene musiko kuungana kwedu
Amen. Without saying much, let's open our Bibles. Tsamba ya Johane yekutanga, chitsauko chekutanga. Changoverenga chitsauko chacho chese. Aiwa, chapter yacho haina kureba zvayo. Kana mbapa wana, regai titange kuverenga.
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and hear, and bear witness, and show unto you the eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father, and with his Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full.
Amen.
This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.
Mm-hmm.
If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie and do not the truth.
Mm.
Amen.
Amen.
But if we walk in the light, as he is the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
Mm.
If we confess our sins, amen,
amen,
he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.
Amen.
Amen. May God add blessing to the reading of his word.
Ishe vawedzere maropafadzo pakuverenga kweshoko ravo. Ngatinamatai zvakare. Mwari Baba, Ishe wedu muriko kumusoro kudenga. Tinodzoka kwamuri zvakare Baba makanaka. Tichikutendai Baba nekutiunza mukati meimba yenyu. Baba, Ishe mari makanaka, yasvika nguva yekuparidzwa kweshoko renyu Mwari. Isusu takadzidziswa nemuprofita wenyu Mwari, kuti shoko renyu rinoparidzwa nemweya mutsvene. Baba, tiri kunamatira hama yedu yatinoziva iyi, kuti kunyange ivo vasina zvavari kumboziva pane zvirimo mukati meungano yevana venyu Mwari, asi mweya mutsvene waMwari unokwanisa kutora muromo wevhu ugokwanisa kuisa hama yedu parutivi, kuti Mwari mugotaura mangwanani ano. Jehovha Baba makanaka, we are praying for Brother Lazarus Ngwarati, that he get that precious gift, that he is able to lay himself totally aside, that God, you might thunder this morning, that those who are sick may be healed, that those who are on a crossroad, they might be told the right path to take thereof, that those, Lord God Almighty, who are burdened, who come out singing and testifying, that my burdens were lifted, as the Lord was speaking to us in service. Oh God, we call upon you this morning, that you come, oh Lord, right now, and start with us, oh God, in the name of Jesus Christ we pray. Amen.
Amen.
We may be seated.
Matthew chapter 5.
Whilst seated, let's go to Matthew 5.
Just from verse 18 to verse 16.
From verse 18 to verse 16. Kana mapawana tichaverenga.
Ye are the salt of the earth.
Imi muri munyu wenyika.
But if the salt has lost its savor, wherewith shall it be salted? It
as,
is as, good for nothing.
Mm-hmm.
But to be cast out and to be trodden underfoot of men.
Amen.
Ye are the light of the world.
Amen.
A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house.
Mm.
Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
Saizvozvo chiedza chenyu ngachivheneke pamberi pavanhu, kuti vaone mabasa enyu akanaka, vakudze Baba venyu vari kudenga.
Amen. But our message this morning,
maridzo yedu mangwanani ano,
we just just taking it from the verse 7 of 1 John chapter 1.
Chaitora kubva pandima 7 ya Johani.
But if we walk in the light.
Asi kana tichifamba muchiedza.
As he is the light.
Sa iye ari chiedza.
Fellowship one with another.
Tichi tinoyanana isu.
The blood of Jesus Christ, his son.
Neropara Jesu Kristu mwanakomana wake.
Cleanses us from all sin.
Rinoti chenesa kubva pazvivi zvose.
So you know when I read this scripture.
Munoziya pandaverenga gwaro iri.
When I was reading this scripture.
Pandanga ndichiverenga gwaro iri.
Amen. I just thought.
Ndangofunga.
What is it walking in the light?
Chiko chinombonzi kufamba muchiedza.
So we just want to speak about walking in the light.
Tinongotara pamusoro mekufamba muchiedza.
Because there's no one who wants to walk in darkness.
Nekuti hapana munhu anoda kufamba murima.
Amen. Because when there is darkness.
Nekuti kana paine rima.
You will never be able to see where you are going.
Haukwanisi kuona kwauri kuenda.
Where you are coming from.
Kana kwauri kubva.
You stumble over many things.
Haunogumbutswa nezvakawanda.
But we are so thankful.
Asi notenda.
Like Paul says.
Sezvinotaura naPaulo.
Children of darkness.
Hatisi vana verima.
Amen, but we are children of light.
Asi tiri vana vechiedza.
You know what? In this day that we are living in.
Munoziva muzuva rino ratiri kurarama.
Amen. There is so much uncertainty.
Pane zvakawanda zvinhu zvisina kugadzikana.
There is so much unease.
Pane kusagadzikana kwakanyanya pakati pevanhu.
They don't even know what is happening around us.
Havasi kumboziva zviri kuitika zvakavakomberedza.
But what a privileged people that we are.
Asi tiri vanhu vakaropafadzwa zvakadii.
That with despite all the confusion that there is.
Kuti zvisina inenyonganiso yese iripo.
You know like Paul says we are the children of light.
Sezvinotaura naPaulo kuti tiri vana vechiedza.
Something has happened to us.
Pane chime chakaitika kwatiri.
We have seen the manifestation of God in this hour that we are living in.
Takaona kuratidzwa kwaMwari munguva yatiri kurarama.
God has come to us in this hour.
Mwari akauya kwatiri munguva ino.
And he has laid before us.
Vakaisa pamberi pedu.
His whole plan.
Urongwa hwavo hose.
Which he had.
Wavakanga vainawo.
Even before the foundation.
Kunyange nyika ino isati yanenheyo.
We are such a privileged people.
Tiri vanhu vakaropafadzwa kwazvo.
That we know exactly.
Kuti tinonyatsoziva chaizvo.
The events which are happening on the earth.
Zvinhu zviri kutoitika panyika nhasi.
If you are startled, I don't know why you are startled if you believe the message of this.
Ndinotoshamiswa newe kana uchishamisika nezviri kuitika munyika nhasi.
Because whatever is happening today.
Nekuti zvese zviri kuitika nhasi.
It's all there in the word of God.
Zvese zvirimo mushoko raMwari.
We are privileged people.
Tiri vanhu vakaropafadzwa isu.
At one time.
Pane imwe nguva.
When we were just reading the Bible.
Pataingoverenga Bhaibheri.
And we thought it was so confusing.
Tobva tafunga kuti varinovhiringidza.
But because God.
Asi nekuti Mwari.
Before the foundations of the world.
Nyika ino isati yanenheyo.
Destinated us.
Vakafanotitemera.
To be part of this plan.
Kuti tive chikamu chezano ravo.
Part of what God will be doing.
Kuti tive chikamu chezviri kuitwa naMwari.
So we become a manifestation.
Tinozova kuratidzwa.
Of the word of God.
Kweshoko raMwari.
This time that we are living.
Munguva ino yatiri kurarama.
It's such a joy.
Aiwa mufaro chaizvo.
Because when you come to that realization.
Ukasvika pakucherechedza izvi.
You wonder why Paul was saying.
Ndosaka Paulo achiti.
We are not of them.
Atise avo.
Draw back unto perdition.
Vanodzokera mukuparara.
Why was he saying that?
Sei aitaura izvozvo.
Because he had come to that realization.
Nekuti anga asvika pakucherechedza.
That he was part of God.
Kuti anga ari chikamu chaMwari.
When you are in God.
Kana uri muna Mwari.
There is no way you can be corrupted by the things which are around.
Hapana nzira yekuti usvibiswe nezvinhu zvakakukomberedza.
There is no way you can be discouraged.
Hapana paunogona kuodzwa moyo.
Things which happen along the way.
Nezvinhu zvinoitika munzira.
Because God.
Nekuti Mwari.
Has already set.
Vakatogadza.
A way.
Nzira
for you
yako
to go through
yekuti ufambe nayo
sakane hama njazi.
So brother and sister,
isusi tiri vana vaMwari.
We are the children of God.
Hatifungi dziri kuti tiri vana vaMwari.
We don't presume that we are the children of God. But we know that we are the children of God.
Amen. Nokuti shoko raMwari.
Because the word of God
rakazururwa kwatiri.
It was revealed unto us. When that word was revealed, it stirred something which was in us, which was planted by God before the foundation of the world. He cannot be a Christian today. If you are not a Christian,
being a Christian today is only a show of what God
yekuti Mwari
is doing now.
Zvavari kuita nhasi.
That's why the church of God.
Ndosaka church ya Mwari
is not just a gathering of people.
Hakusi kuungana kwevanhu.
It's not just another people who are different.
Kana tiva munhu vangoda kusiyana nevamwe.
Church of God.
Asi church ya Mwari
has to be the manifestation.
Kunofanira kunge kuri kuratidzwa.
Of Jesus Christ.
Kwa Jesu Kristu pachake.
Because that's why.
Ndosaka
he came and died on the cross.
Akauya akafa pamuchinjikwa.
His death on Calvary.
Kufa kwavo pamuchinjikwa.
Was not just to make people.
Kwakusirikongoita vanhu.
Who are miserable.
Vanonzwisa tsitsi.
Death on Calvary.
Kufa kwashe pamuchinjikwa.
And was bringing a transfer.
Kwaiunza kushandurwa.
The life of God.
Kweupenyu hwaMwari.
Into the believer.
Kuchiswa mumutendi.
That's why on that day.
Ndosaka pazuva riya.
When the Greeks came to Jesus Christ.
VechiGiriki vakauya kunashe.
To Philip.
Pakauya kuna Philip.
And they wanted to see Jesus.
Vachida kuona Jesu.
Amen. Because anyone who has heard about Jesus,
nekuti wese anenganzwa nezva Jesu,
anyone who has seen what he has been doing,
nemunhu wese aona zvaari kuita,
he wants to see that Jesus,
anoda kuona Jesu,
he wants to see that God,
anoda kuona Mwari uyu.
So the Greeks,
saka maGiriki,
they had so many things that Christ was doing,
vakanga vanzwa zvakawanda zvikiitwa naKristu,
and they saw that this was beyond what any man could do,
vakaona kuti zvinopfuura zvinogonekwa nevanhu,
they had a desire,
vakava nechishuwo
to see Jesus,
kuona Jesu.
But remember, brother, sister,
asarangarira hama hanzvadzi,
Christ, when he came,
Kristu paakauya,
he was not coming for the Gentiles,
vakanga vasina kuvinga maHedheni,
because the Gentiles,
nekuti maHedheni,
had no promise.
Vanga vasina vimbiso yekuuya kwaMesiya.
The Gentiles.
Ive vamarudzi.
We're not even expecting.
Vanga vasingatarisire.
Messiah.
Mesiya.
That's why.
Ndosaka.
Bible says.
Bhaibheri richiti.
When Christ came.
Kristu paakauya.
He came to his own.
Vakauya kune vavo. Asive kwavo.
They denied him.
Vakamuramba.
So it was the Jews.
Saka vaive maJudha.
Who was looking for a Messiah.
Vaitsvaga Mesiya.
Amen. But so when the Greeks came to Jesus.
Saka maGiriki pavakauya kunashe.
They wanted to see Jesus.
Vaida kuona Jesu.
Amen. And Jesus, when they came before him.
Pavakauya pamberi paJesu.
He told them.
Akavaudza.
Amen. Unless a corn of wheat.
Kunzeko kunge tsanga yegorosi.
It's planted into the ground.
Yadyarwa muvhu.
It abideth alone.
Inogara iri yoga.
Amen. What was he speaking about?
Vaitaura nezvei?
He was speaking about his death.
Vaitaura vanzoro perufu rwavo.
He was speaking about his plan.
Vaitaura vanzoro pezano ravo.
Redemption.
Rerudziki nyoro.
That when I die on the cross at Calvary.
Kuti ndikafa vamuchinjikwa ini.
Amen. Then, brother, sister.
Amanzati.
You'll be able to see Christ.
Unokwanisa kuona Kristu.
You'll be able to see who I am.
Wakwanisa kuziva kuti ndiri ani.
Because when I die on the cross.
Nekuti ndikafa pamuchinjikwa eCalvary.
He knew.
Vaiziva.
Amen. There was going to be a transfer.
Paiva nekuzopuhwa.
The life of God.
Upenyu hwaMwari.
And God's plan.
Uzano raMwari.
To go to the Gentiles.
Kuenda kumaHedheni.
That's why when he died on the cross at Calvary.
Vosaka pavakafa pamuchinjikwa.
Brother, sister.
Amanzati.
It was to bring life.
Kwaive kuunza upenyu.
To you and me.
Kwauri neni.
Amen. What life was that?
Upenyu hupi.
Not church life.
Kwete upenyu wechurch.
Amen. Not just a certain kind of life.
Kwete ime mhando yeupenyu.
It was to bring the life of God.
Asi kwaive kuunza upenyu hwaMwari.
Amen. Oh,
amen.
Brother, sister.
Ama hanzvadzi.
If you don't believe it that way.
Ukasazvitenda nenzira iyi.
Then why are you sitting here this
Saka wakagarirei pano mangwana neano.
Because coming to church.
Nekuti kuuya kuchurch.
Amen. Is not the end game.
I see no nhongonyanya yacho.
Amen. Because brother, sister,
Hama hanzvadzi,
the preaching of the gospel,
kuparidzwa kwevhangeri,
is for you to realize,
ndokuti ucherechedze,
what God has done for you,
kuti Mwari vakakuitirei,
where God wants you to be,
kuti munoda kusvitsa papi.
Amen. Amen. Because brother, sister,
nekuti hama hanzvadzi,
like we said the other time,
sezvakambotaura pane
imwe nguva, the preaching of the gospel,
kuti kuparidzwa kwevhangeri,
does not make you a Christian.
Hakukuite muKristu.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Because the coming of Jesus Christ.
Nekuti kuuya kwaJesu Kristu.
The Messiah.
Sa Messiah.
When he met that woman at the well.
Kwakasangana nemudzimai patsime.
That woman of Samaria.
Mudzimai weSamaria.
Amen. What only Christ did.
Zvakangoitwa naKristu.
Was to manifest.
Kungoratidza.
What the word had said about him.
Zvanga zvataura neshoko pamusoro pavo.
And when that manifestation came forth.
Zvino kuratidzwa kwakakaonekwa.
That woman of Samaria.
Mudzimai weSamaria.
She had heard.
Akanga anzwa.
That Messiah was going to come.
Kuti Mesiya achauya.
She believed it.
Akazvitenda.
That this Messiah was going to come.
Kuti Mesiya achauya.
That's why.
Ndosaka.
When Christ told her.
Kristu paakamuudza.
Go bring in your husband.
Enda unounza murume wako.
Amen. And she said, I have none.
Zvikanzi handina.
And the Bible says.
Bhaibheri rinoti.
Christ said to her.
Kristu akati kwaari.
I said the truth.
Wataura chokwadi.
You have been having five.
Wanga une vashanu.
The one that you have now.
Uye waunayo.
Not even your husband.
Asi murume wako.
Amen. And the woman says.
Mudzimai akati.
Sir.
Changamire.
We know.
Ndinoziva.
When Messiah.
Kuti kana Mesiya.
Comes.
Auya.
He will tell us.
Achatiudza zvinhu izvi.
Amen. Because he knew.
Nekuti aiziva.
That when he came.
Kuti auya.
He was the light.
Ndiangari chiedza.
Lightened in darkness.
Chinopa chiedza parima.
When that light comes.
Kana chiedza ichauya.
Amen. It brings all things.
chinoisa zvinhu zvose zvakavanzika
zvionekwe
kana chiedza chauya kana shoko iri richiratidzwa rinounza kuregererwa kwezvivi nekuti
hanzvadziurani
mudzimai akazobvunza ishe kuti ndimani vakati ndini iye mesiya panga pasina nharo kubva panguva iyi bhaibheri rinoti akaisa chirongo pasi akamhanya muguta nechapupu yezvanga zvaitika muupenyu hwake nechapupu chesanduko muupenyu hwake ndotifarira zvotaura
nemuprofeti
hanzi chiedza pachakangopenya paakangovana chizaruro ichi akabva aregerwa zivi zvake nekuti chizaruro cheshoko chinoita kuti usvike pakuziva kuti wanga uri chikamu chamwari kuti hauchakwanisa kurarama semararamira ndosaka hama hanzvadzi bhaibheri richi kana ani nani ari muna kristu achisvika chitsva tarira zvinhu zvose zvapfuura pane zvinhu zvitsva zvinhu zvitsva zvii upenyu hwamwari uri kurarama mumunhu nekuti ndo chinhu chikuru chaida kuitwa namwari kubva mubindu reiden pakanyengerwa mudzimai chivi pachakauya chakaunza gwanza pakati pamwari nemunhu asi mwari vaizitira nechinangwa mwari havangosiya zvinhu zvichingoendeka kunyange muupenyu hwako chero zviri kuitika muupenyu hwako kana uri mwana wamwari zvese zvine chinangwa chinangwa chekuti mwari vaonekwe nekuti unongoziva mwari nezvinhu zvaunosangana nazvo dai na ndisiri mutadzi dai ndisina kumira pano ndichitaura kuti pane muponesi ndinogona kupupura kuti pane mumwe akandifira sezvawakagara pano semutadzi ukangotenda paari nekuti pavakaenda pamuchinjikwa vakanga vainewe mupfungwa pavakaenda pamuchinjikwa vaida kuti zvivi zvako zviregererwa vaida kuti uve mukundi ndosaka kuti hakwatsogara woti unotenda shoko asi usingakunde
because God
nekuti mwari
amen has already overcome for us
vakatoti kundira nechekare tiri vakundi nekupfurisa
amen we are just trodding
tiri kungofamba
on what Christ has already done for us
mune zvakaitwa kare naKristu
amen hatina zvatinokunda
we overcome nothing
ndosaka Bible repotaering
that's why we have read in the Bible
tikati Isu hatina zvivi
if we say we have no sin
amen tine mwari munyepo
we make God a liar
amen nokuti iwe ukafunga kuti unokunda zvivi zvako uri wega
because if you think you can overcome your sins on your own
kana kuti unokunda nokuda kuti unoteedza zvinhu zvese
or because
zvaunotarisirwa nechechi kuti uite
or you overcome because you are obedient to the church program you make God a liar
amen nokuti mwari haaibva kumusoro kudenga
because God cannot come from heaven and leave his throne
amen otora mufananidzo wemunhu
and take the form of a man
amen kuti afe pamuchinjikwa
to die on the cross
zvichienderana nomurayiro wake
according to the law
amen wokuti chinhu chisina mhosva
that a sinless
ndo chinofira chinhu chine mhosva
a sinless one who died for the sinner
iwo vakabva vafa pamuchinjikwa
and he died on the cross
amen kwete kuti iwe ushingaire nemabasa ako kuti uzove wakarurama
not that you do your works for you to be righteous but when you receive what he has already done for you you stand up and you put your hands in your pocket and you know you are an overcomer knowing that there is no demon that can overcome you prophet anoti
he says sometimes
hanzime nguva
someone who say I'm just a little brother
mumwe munhu anongoti andirika hama kadiki hapana zvandiri handisi muparidzi
amen but the prophet says
prophet anoti
it doesn't matter
hazvina basa
even if you are a housewife
kunyange uri mudzimai mumba, kunyange kana uri munhu anotsvaira pachechi, hazvina basa. Kana uri mwana wamwari, Bhaibheri rinoti, nekuti tese takabhabhatidzwa mumutumbi uyu nemweya mutsvene, hanzi hazvina basa. Kuti ndiwe dehwe riri pasi petsoka, uri chikamu chamwari. Madhimoni ese ari pasi pako. Hama hanzvanzi, haisi nyaya yekuva muparidzi, haisi nyaya yekuva mufundisi, haisi nyaya yekuva muvhangeri, asi kucherechedza kuti uri mwana wamwari, kuti wasvika pachinhano wakucherechedza kuti Mwari apinda muupenyu hwako. Dambudziko hama hanzvadzi, vanhu havadi kusvika pachinhano
ichi,
vanoenda seri kwevhoiri, nekuti hama hanzvadzi, Kristu pavakarembera pamuchinjikwa, Bhaibheri rinoti pavanga vachirembera pamuchinjikwa, pavakadanidzira kuti baba vangu, baba vangu, mandiri asireiko? Bhaibheri rinoti pakava nemutinhimira nemheni, pakava nekundengendeka. Bhaibheri rinoti mutungamiri hanzi vhoiri,
that was covering the holiest of holies.
Dzitiro changa chakavhara nzvimbo tsvene-tsvene.
From top to bottom.
Rakabvaruka kubva kumusoro kuenda pasi.
To give clarity.
Kupa kuisa pachena.
Of what was behind the curtain.
Zvanga zviri seri kwedzidzitiro.
Amen. Because the coming of Jesus Christ.
Nekuti kuuya kwaJesu Kristu.
When he died on the cross at Calvary.
Pavakafa pamuchinjikwa.
He was making a way.
Vanga vachivhura nzira.
For you to go to that place.
Kuti uende pachinzvimbo kwanga usingakwanisi kusvika. Rangarirai mutestamende yekare, mutadzi paaiuya aiunza gwai rake, aiunza chipiriso chake, wobva vauraya gwayana. Aive muprista
bedzi
aenda seri kwedzitiro neropa.
But when Christ died,
asi Kristu paakafa,
you no longer need a priest.
Hapachadiwa muprista.
You no longer need a pastor.
Hapachadiwa mufudzi.
You no longer need a preacher.
Hapachadiwa muparidzi.
What you only need to do,
saunofanira kungoita,
is to recognize,
kucherechedza,
what Christ has done for you.
Zvawakaitirwa naKristu.
That he has opened up a way for you.
Kuti akakuvhurira nzira iwe.
Come into that holy place.
Kusvika munzvimbo tsvene.
Come into that holiest of holies.
Kusvika panzvimbo tsvene-tsvene.
Come into that place.
Kupinda panzvimbo iyi.
Where you have union with God.
Kwaunowana kubatana naMwari.
Being a true Christian.
Kuva mukristi wechokwadi.
You have come to that place.
Zvinoreva kuti wasvika panzvimbo iyoyo.
Where you know God.
Kwaunoziva Mwari.
That you are a part of God.
Uye kuziva kuti uri chikamu chaMwari. Apo upenyu hwako hunopupura kuti Mwari ndiani. Hama hanzvadzi, ndinofarira muprofita zvakanyanya. Vakaparidza maridzo hanzi sefa yemunhu anofunga. Muprofita anoti vasati vaparidza maridzo vanga vachingozvifambira havo musango,
a cigarette packet.
Ndobva vaona paketi yefodya.
Amen. And he just said it's a cigarette packet.
Ndobva vangoti hai paketi yecigarette.
And he just went through.
Ndobva vangoipfuura.
But God said come back.
Mwari ndobati aiwa dzoka.
Amen. And he picked that packet.
Ndobva vatora paketi yefodya.
And he read.
Ndobva vaiverenga.
And on the packet of cigarette.
Papaketi yecigarette.
It was written.
Panga pakanyorwa.
A thinking man's filter.
Hanzi sefa yemunhu anofunga.
Amen. A smoker's man's test.
Hanzi kunakirwa kwemusuti wefodya.
Amen. Amen.
Amen.
And he was inspired.
Vakafemerwa.
And he preached the message.
Vakaparidza
marking man's seal.
Sefa yemunhu anofunga.
Amen. A holy man's test.
Ye ne nyota yemunhu mutsvene.
Amen. Brother, sister.
Hama hanzvadzi.
When I was thinking of that message.
Pandakafunga nemaridzo iyi.
I was looking at one also my life.
Ndaitarisa upenyu hwangu.
I said, you know, and the prophet goes on to say.
Profeta ndamberi vachiti.
There are so many filters.
Hanzi pane masefa akawanda.
People put for their lives.
Anoiswa nevanhu muupenyu hwavo.
There are so many filters.
Pane masefa akawanda.
Churches put for their own selves.
Machechi avanozvisira iwo.
Because of the desire which they have.
Nekuda kwezvishuwe zvavainazvo.
Amen. So brother, sister.
Saka hama hanzvadzi.
Whatever you do.
Zvese zvaunoita.
Amen. Amen. It shows.
Zvinoratidza.
A desire.
Chishuvo.
That is in you.
Chiri mauri.
Amen.
Amen.
The prophet says today. The people, they don't want to be an oddball.
Because when the
Holy Ghost comes upon you,
it burns all
the dross. Amen. If you read the message, the future home of the bridegroom.
Amen.
If you read that message,
the
prophet is speaking about
the
future home.
But
one thing which struck me
is in
that message,
the
prophet is speaking,
amen,
about the transformation of this earth.
Amen, but he
speaks also about the
transformation
of the believer.
Amen.
Because we are speaking about a dwelling place.
And we are
speaking about God dwelling in
you. Amen. Because
we are talking about walking in the light.
Amen. As he
is the light.
Because
the Bible says,
this
is the message we have heard from the
beginning. That
God is
light. And in
him was life.
And that
life
was
the light of the world.
Amen.
So God
had
a desire
to
dwell in his people.
That's
why when he was walking with the children of
Israel
in a type and shadow,
God
showing his plan of
redemption. Because
the whole journey of the children of
Israel,
God was only
showing
his plan of
redemption in
the natural.
Panyama.
That's why
even
the promise of the land
of Canaan.
Amen. God gave it to Israel.
But
God showing his plan of
redemption. That's why.
Amen. There's no nation.
Hapana nyika.
Even under the earth.
Iri pano pasi.
No matter how strong it is.
Asina basa kuti yakasimba sei.
That can dispossess.
Inokanisa kubvisa.
Amen. Israel.
Israel.
From that land.
Kubva panyika iyi.
Because it was a type of God.
Nekuti yanga iri mufananidzo waMwari.
Giving you.
Mwari vachikupa iwe. Upenyu usingaperi.
No one.
Hapana munhu.
Who can dispossess you.
Anokwanisa kukutorera.
Of the life of God.
Upenyu waMwari.
When God has given it to you.
Wa, kana Mwari vakupa.
There's no church which can take it away from
Hapana
you.
Hapana church inogona kutorera.
There's no bishop who can take it away from you.
Hapana bishop anokutorera.
Because it's him.
Who
has predestinated
him, who
made that plan.
That's
why the things which were happening
to Israel,
it was only a show
of the
plan of redemption.
That's why
the prophet says,
the
same journey
with the
children of Israel
travel. It's the
same journey
with
the church of God has
traveled. And
they had their ups and
downs.
Amen. But the ultimate goal
was
for them to be
in Canaan.
Amen. Despite that Moses was no longer
there. But they had
been in an exodus.
Asi vakanga vabuda.
They came out from Egypt.
Vakabuda muEgypt.
And their destination.
Zvino kwavanga vakananga.
Was Canaan.
Ku Canaan.
Amen.
Amen.
When Moses was not there.
Moses asisipo.
What happened?
Chichakaitika.
God raised Joshua.
Mwari vakasimudza Joshua.
And Joshua.
Joshua.
God says to Joshua.
Mwari vanoti kuna Joshua.
Amen. This book of the law.
Buku iri remurao.
Let it not depart from you.
Depart
from it.
Iwe usabve pariri.
Whether to the left or to the right.
Kuruboshwe kana kurudyi.
Follow it as it is.
Ritevedze sezvariri.
As I was with Moses.
Sezvandaiva naMoses.
I will be with you.
Ndichava newe.
It comes to us. To us now.
Zvinosvika kwatiri
zvino. We've been in an exodus.
Tiri mukubuda.
What exodus was it?
Kubuda kwei.
Coming from the things of men.
Kubva muzvinhu zvevanhu.
Coming from the teachings of the denominations.
Kubva mudzidziso dzemasangano.
To come into another teaching.
Kuenda mune imwe dzidziso.
No, not to come into another teaching.
Kwete kupinda mune imwe dzidziso.
Coming to Christ.
Kupinda muna Kristu.
To come into God himself.
Kupinda muna Mwari pachake.
Where the life of God.
Apo upenyu hwaMwari.
Can be made manifest in us.
Unoratidzwa matiri.
Where we can stand.
Patokasa kumira.
And we'll be able to give life.
Tokasa kupa upenyu.
Because as the children of God.
Nekuti sevana vaMwari.
We've been given power.
Takapuwa Simba.
Amen. To impart life.
Rekupa upenyu.
Amen.
Amen.
Amen. That's why Christ says.
Ndosaka Kristu akati.
I pray for this.
Ndinona matira ava.
That they be one.
Kuti vaveo nehumwe.
As we are one.
Sezvo isi tiri vamwe.
Amen. He says, even I pray.
Ndinona mata.
Not only for this.
Kwete kune ava bedzi.
But they.
Asi kune avo.
That shall come.
Vachauya.
Because of their witness.
Nekuda kwechapupu chavo.
Amen.
Amen.
Christ was praying.
Kristu ari kunamata.
For a oneness.
vachinamatira humwe kuvana vamwari kune avo vakadanwa vakabuda.
The prophet says,
many people, vanhu vakawanda,
when they read that scripture,
pavanoverenga gwaro
iri, it should be, let me see what I'm once again. In John chapter 17,
muna John 17,
he says,
vanoti,
many people,
vanhu vakawanda,
when they read that scripture,
pavanoverenga,
yeah, they say, no, God said we should be one.
Yeah, vanhu vati aiwa Mwari vakati ngative nehumwe.
And that oneness which they want.
Umwe wavanoda
is the, that another man is upon on top of another man.
Ndiyekuti mumwe munhu atonge nekutungamira mumwe munhu.
Another church is on top of another other church.
Ime church ndo inonzi head office yekamwe ka church kadiki.
But the prophet says.
Asi mupropheta anoti.
That is not what Christ was speaking.
Asizvo zvaitaurwa naKristu.
That is not what his prayer was about.
Asizvo zvakanamatwa naIshe.
He says his prayer.
Hanzi munamato wavo.
Father.
Baba.
Make them one.
Vaitei kuti vave nehumwe.
As I and you are one.
Sezvo ini nemwi tiri chinhu chimwe.
The oneness you are speaking about.
Humwe wavaitaura.
It's for you.
Ndekuti iwe
to be one.
Uve une humwe.
With God.
NaMwari.
Because remember.
Rangarira.
When he went on the cross at Calvary.
Pavakaenda pamuchinjikwa Calvary.
Christ says.
Kristu anoti.
I have sent them. I have sent them.
Ndavatuma.
Amen. In as much as you send me.
Sekungotuma kwamakandiita.
Amen. Because when God sent Christ.
Nekuti Mwari pavakatuma Kristu.
God came into Christ.
Mwari vakapinda muna Kristu.
Amen. It was not another man standing.
Aiwa anga asiri munhu akamira.
It was God himself.
Vanga vari Mwari chaiwo.
Amen. In flesh.
Vari munyama.
Amen. In human flesh.
Munyama yemunhu.
So when Christ.
Saka Kristu pavaituma vadzidzi kuvadzidzi vati endai kunyika yose muparidze evhangeri ani ani anotenda akabhabhatidzwa zvivi zvake zvaregerwa akavarayira musati maenda kunoparidza endai munomira kuguta rejerusarema kunomirirei vakamirira baba vakamirira munyaradzi vakamirira mweya wamwari kuti mwari pachake auye kuzogara mavari kuti kana vazobuda zvapupu zvavari kuunza zapupu
of Jesus Christ.
Za Jesu Kristu.
Amen.
Amen.
That's why, brother, sister.
Ndosaka hamanzani.
The message of today.
Maridzo yanhasi.
Amen. What does Malachi 4 say?
Malachi 4 anoti.
I'll send you Elijah, the prophet.
Ndinokutumira Eliya muprofita.
Before the great and terrible day of the Lord.
Zva guri rinotyisa ramwari.
And he will turn the hearts of the children.
Achashandura moyo yevana.
Back to the father.
Kuenda kumadzibaba.
The prophet says.
Muprofita anoti.
This age that we are living in.
Chizvarwa chino chatiri kurarama.
The age of the seed.
Ndo chizvarwa chembeu.
It's not the age. It's not the age of Luther.
Hachisi chizvarwa charudza.
It's not the age of justification.
Hachisi chizvarwa chekururamiswa.
It's not the age of sanctification.
Hachisi chizvarwa chekucheneswa.
Because if you just wait on sanctification,
ukangomirira pakucheneswa,
you should go back.
Uchadzokera shure.
If you wait on justification,
ukamirira kururamiswa,
you are surely going to go back.
Chokwadi uchadzokera shure.
If you just wait on Pentecost of speaking in tongues,
ukangomirira Pentecost nekutakura nendimi, uchadzokera shure.
But this age.
Asi chizvarwa chedu.
It's the age of the seed once again.
Ndo chizvarwa chembeu zvakare.
It's the age.
Chizvarwa.
To be seen once again.
Kuonekwa zvakare.
What has gone into the ground.
Chakadyarwa muvhu.
Amen. Coming up.
Chichibuda.
To its full maturity.
Chichisvika mukunyatsoibva.
Amen.
Amen.
I like it, brother, sister.
Ndinozvida hama hanzvadzi.
Because it has been shown.
Nekuti zvakaratidzwa.
Because the testimony we have got.
Nekuti chapupu chatiri nacho.
In the prophet.
Mune muprofita.
Amen. The prophet was standing there.
Muprofita akamirapo.
As a testimony.
Sechapupu.
That Christ.
Kuti Kristu.
Has come back once again.
Akadzoka zvakare.
To his church.
Kuchechi yake.
Has come back once again.
Adzoka zvakare.
Be with his people.
Kuve nevanhu vake.
Has come back once again.
Adzoka zvakare.
Bring a redemption.
Kuve unza rudzikinuro.
Amen. Amen.
Amen.
The prophet says.
Muprofita anoti.
When you speak about redemption.
Ukataura zverudzikinuro.
You are bringing back.
Uri kudzorera chinhu.
What has been.
Zvachakambova chiri.
Amen. Zvachakanga chiri.
What it has been.
Amen. Saka nehama hanzvadzi.
So my brothers and sisters. In this time.
Inguva. Mwaka wekudzikinura.
It's a season of redemption. is a season that the children of God, that they must be manifest in the fullness of the word. Whatever the word is expecting, that must be on the believer. We must see it.
Amen.
Amen. We have no justification to have hatred. You have no justification for you to be selfish. You have no reason to hate.
Amen.
Maybe when you were on the justification stage, yeah, you had a reason. Because it was a life which was traveling to a change, to its original state. I like what the prophet says. When we plant a seed, if it goes in the soil, different seeds are planted in different seasons. But we know now we are in the season of planting maize.
Amen.
But when maize seed is planted, there is a time for planting.
Amen.
When you plant, that seed will sprout. It will not be manifesting anything similar to the seed itself. But you see some small leaves.
Amen.
It all happens because of life. That is striving to return to its original state. So that life, it is the same. And that life will go along the movement of the sun. That is why, if you plant your seed in January, you find out it will not reach maturity. Though it will germinate, but now there will be too much sun. It will burn it and it will die before it reaches maturity. So there is life which is in that seed or that grain. It must be the same. It must move alongside the movement of the sun.
So
that when the word of God was planted in the edges of the church, I believe everyone, you read the book of the seven church ages.
Amen.
If you have not read the book of the seven church ages, I strongly persuade you that read that book. If you read the book of the seven church ages as a believer,
amen,
you will not be shaken by what you believe. Because in the book of the church ages, it's a chronicle of the movement of the life of Christ in the church.
Amen.
That exposition is the same of the movement of the life of Christ in your life.
Amen.
Amen. If you don't realize that, if you read the church age book, because you are just reading it as a history of what happened in the church, you will miss the point. Because the real point is the life of Christ, starting in the church, is the life of Christ which start to germinate in you. It will move that same journey.
Amen.
Amen. You start with joy. You start with love.
Amen.
If you go back to the time that you repented, you know the joy that you had.
You had so much joy of salvation. You were so much enjoying coming to church. Amen. But as we are going on, amen, just like the old devil as he is,
says, angori o diabori, di diabori,
mano mano mamwechete, which he used
wakashandisa
kunyengera chechi yamwari ndo nzira imwe chete yaanoshandisa kunyengedza iwe kusvikira hama hanzvadzi kana usina kuchenjera nekuti chechi yamwari vachifamba
And when the deeds of the Nicolaitans started,
apo tsika dzechinicolaitans padzakatanga,
amen, the prophet says,
prophet anoti,
those things,
zvinhu izvi,
they just started his saying.
Zvakangotanga sechirevo.
Amen. Sezvinhu zvisina basa zvinhu zvinongotaura.
Like nothing.
Amen. Ndo zvinoitikawo zvakare mukati moupenyu.
That's what happens in our lives.
Amen. Zvinhu zvinongotaurika kungoti hanu hazvina
nebasa. I think that I know it doesn't matter.
Zvaitonge zvisina nebasa rese.
It looked like it was nothing.
Zvaitonge zvinhu zvisinga affect.
It looked like
kufamba kwekereke.
It would not affect the movement of the church.
Asi nokufamba kwenguva.
But by the movement of time,
wakazove mutemo.
It now became a law.
Wakachisungirira vanhu.
And it was tying the people.
Amen. Saka niwe hamanzva.
So with you, Brian, sister, in your life, as you are walking with God, that's what happens. There are things that happen. Things will be just said, no, it doesn't really matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Don't mind that. But those things, what they will be doing, it will be bringing in influence.
Rudo rwako
that your love
kushoko ramwari
to the word of God
unenge rwakuita sei
it will be dwindling
rwakuderera
it will be dwindling
saka kereke pakutanga
that's why the first church
rangarirai
and remember
rwenyure pakutanga
your first love
amen ndozvinoitika
that's what happens
mukati moupenyu womukristo
in the life of a Christian
asi kana wakangwarira
But if you are sober,
unoramba wakatarisa.
You continue to look
pashoko ramwari.
On the word of God.
Unoramba wakatarisa.
You keep on pointing where you started from.
Kati meshoko rino.
In this message.
Nokuti hamanzvadzi.
My brothers and sisters.
Tiyambirane.
We just want to warn each other.
Munoziva mukati me vana veIsrael.
The children of Israel.
Maguta akudara.
In the old cities.
Amen. I vakirwa masvingo.
They would build a very big wall.
Amen. Pomva paiswa a wash tower.
And then there is a Naririra.
Amen. In that wash tower.
In Naririra.
Vaisa a watchman.
Then there will be a man anengarimo.
Amen. It does not mean that the watchman.
Saisareva kuti Naririra uyu.
Was any better than any other man in the city.
Aigona kudarika vamwe vese vari muguta.
The watchman zvanga angoitwa.
But this watchman.
Anenge angoitwa kuti amire pachinzvimbo.
He was given a higher platform that he can see far off than you can see when you are inside the walls.
Amen. Saka anotanga kuona dambudziko richibva uko.
So he sees the problem afar off.
Omba yambira vari muguta.
And he warns the people in the city.
Saka Mwari vakazotaura mukati meshoko ravo.
That's why the God says in his word,
ndakakuita a watchman.
I've made you a watchman
over my people.
From sore pevanhu vangu.
Ukaregera kuita warn.
If you don't want them,
I will require their blood on you.
Uchanobvunzira vanhu ivavo vakavakafa.
Musapopotera vafundisi.
So don't scold the pastors.
Don't kana vaparidzi.
Oh, the preachers.
Vachitaura pamusoro pezvimwe zvinhu.
Oh, when they speak on certain things.
Vanenge vachiona.
That they will be seeing.
Amen. Zvichiita invade.
They are coming to invade
the children of God.
Vana vamwari.
Amen. Amen.
Amen.
Because they are ngomira vakatendeka.
They are standing on the apostle of duty.
Zviri kwauri iwewe.
It's up to you.
Kuti utore yambiro.
To take the warning.
Amen. Ndosaka hama hanzvadzi.
That's why my brother and sister.
Katimenguva ine yatikurarama.
In these days that we are living.
Zvakawanda zviri kuitika.
There are so many things happening.
Amen. Amen.
Amen.
Nokuti nekuda kwetechnology yatinayo.
Because of the technological advancement.
Ndai shamisika nchiverenga dzimwe news.
I was reading certain news
and chinzonzi inonzi company ye Facebook.
That the company Facebook.
Amen. Vakachinja zita ravo. Vakachinja zita ravo kuti vakuti vasati isanzi Facebook.
To change their name from Facebook.
Amen. Saka ni vakanzanzi mukuru wacho akazenga achitsanangura.
Now the owner was explaining
kuti ano Facebook yanga ichingori platform yekuti vanhu vanokwanisa kuti vasangane vachi
Facebook was just a social media platform for people to socialize and meet.
Asanze sinotaka kuitora a little bit higher.
Now we are going nechiero chipamusoro.
Amen.
Now, what surprised me, that advanced level they are speaking about. Now, you can make a hologram of yourself.
Amen. Hologram.
Your hologram. If you don't want to go to the office, your 3D image can be beamed into your office.
Amen.
And it goes there. And you do whatever you want to do. When I saw that, I remembered I watched a certain video clip
where they were actually speaking about this technology.
You can make your hologram.
So this lady was saying, I cannot be anywhere all the time.
And you can go into the
maybe I
might be in that place. Maybe I can't speak their language.
Amen. Demonstrate.
So she demonstrated.
Hologram.
And she made her own 3D image.
Amen.
And it started to speak. And speaking with her voice. But speaking in another language. And doing all gestures and mannerisms like
here.
So that's where technology is going.
Amen.
So I was surprised. Some other people were commenting. Ah, this technology is good. So a certain Nigerian commented. And he said, no, this is not something new. Our ancestors have always been doing this here in Nigeria. So I asked myself, where is this technology taking us?
But my mind went back. The prophet says, in this Eden, in this world that we are living in, we are living in Satan's
Eden.
And remember the desire of Satan.
We
want to be like God.
We
wanted to be worshipped like God.
We
wanted to do the same things like what God did.
So
when I was speaking about these things, when I was reading about these things, I remember. Amen. The incident of the brother Branham. Amen. Amen. When he was translated, and he went into the heavens, amen, where he was seeing his body there.
Amen.
And he did not even want to come back to
the
body. So I said, brother, sister, all these things which now they are doing with
technology,
things which are there already, is things which God has put already, things which God has put for us,
brother.
Because when the Bible says,
kana
the
Bible
prophet says,
prophet Anuti,
it will come to you at that time, when you shall travel, just like your thoughts. Amen. So, brother, sister, technology is not something which is new.
I was a technology as this is
only testifying of how true.
Kuti,
how true.
Kuti, ndese chokwadi.
This Bible is.
Kuti Bible redu ndere chokwadi.
Oh, brother, sister.
Amen.
The other time,
paneme nguwa,
when the prophet was speaking,
mprofita achitaura,
about when you are saying, like in here.
Amen. There's
other voices which are here. There's pictures which are here. But we cannot just pick them up. Amen. Because maybe we need a radio to tune to.
Tinoda radio. Tibate mamwe masaisai.
Or we need a television.
Kana tinoda television.
Amen. But they are there.
Ase azviripois.
Amen. But brother, look at it this way.
Ase zitarise nenzira iyi.
Amen. The radio.
Radio.
Amen. It has been made.
Yaka gadzirwa
by all the elements
nezese
which are on the earth.
Ziri zicherwa zvinowanika panyika.
Hapana chinhu chinogadzira kana radio kana TV.
There's nothing that makes a radio or a TV
chisiri panyika
pano, which is not an element on the earth, which was put by God.
Amen. Saka ni Mwari radio inotoripo ya Mwari.
So God's radio is there.
Saka ndipaunonzwa Bible itaura kuti zvese zvakaita.
That's why we see the Bible says whatever you have done.
Uzuvaro kutongwa.
on the day of judgment, it will be replayed. Your record is being played. These are only doing it because of the tree of the knowledge of good and evil.
Amen.
Because this is Satan's Eden.
This civilization is going to be done away with. And we come into the civilization of God. Amen. Where there is no death.
Musina rufu.
Amen. Where there is no sickness.
Musina urwere.
The only reason they try and look for medicine and all those things.
Kutsaka, kutsaka, mishongane zvakadaro.
Is trying to live longer.
Dei kuti vawedzere makore ekurarama.
But brother, sister,
asi amanzadzi,
you can never go above the commandment of God.
Haugone kupfuura murayiro yaMwari.
What God says.
Nekuti Mwari vakati,
that day,
zuva iroro,
you eat.
And
that day you die. That's why, brother, sister, any advancement brings death. Amen. Even these things which they are speaking about.
Kunyange zvatanditaura zveFacebook.
This hologram and all those things.
Zema hologram izvi.
Brother, sister,
hama hanzadzi,
things which you are going to be doing.
Zvinhu zvichange zvichiuya
through microwaves and all those things.
Zvichange zvichishandisa masaisai nezvakadaro.
But what effect?
Asi zvichidei?
What effect? What effect will it bring on the people themselves?
Zichanzo batsirei iko kuvanhu.
Zvichaitei pavanhu.
What effect is going to bring on the people?
Amen. Because kana kuri kuti vakuti kunoita panoitwa hologram iyo.
Now, if we say we make a hologram,
zvinhu zviri kuitwa,
it's being made.
Zvichibva pauri.
Coming from you.
Amen. Zvoitwa nekuda kwe technology,
and then it's done by technology which uses a variety of waves. And you go to
explain the technology.
But what
I know, brother, sister,
those things
are going to affect people. Because remember, in this hour that we are living in, we are living in a time when they are speaking about the fourth industrial revolution.
Amen.
And what do they say about that industrial revolution?
That industrial revolution.
That they want to merge men with the machine.
Amen.
Amen. So, brother, sister, those things,
Zinizi,
they are going to bring
Zichango unza,
what the Bible says.
Bible.
Kutuan,
that people, that when people look at an end, they will run away.
Amen. Amen.
Amen.
No, brother, sister.
Because brother, sister,
whatever
man does will bring death. What are we talking about? We are talking about walking in the light.
Amen.
The light which is the word of God. The light which is Jesus Christ himself living in you. If the word of God is in you, you speak like David. That your word is a light lamp unto my feet. Is a light unto my feet. Because you'll be united with the word. You will be the word of God, which is being made manifest in this end time. In this time that we are living, people don't want to see people going to church. People are tired of church goers.
Amen. Amen.
People want to see God.
Amen.
That's what the Bible says.
The whole creation
is
waiting for the manifestation of the children of God. So, brother, sister, you're coming here. Let it be your desire
to
come into that place where God is made manifest in your life. Don't rest.
Usazorora
until
kusikira
the life of God,
upenyu hwaMwari
until
kusikira
you have the same experience
wane chitiko chimwe chete
they had at Pentecost.
Yeah, so vakava nazo pa Pentecost.
Amen, because that's the message of this hour.
Ndo maridzo yenguva ino
to bring you to that place
kukusvitsa pachinhano
where you started Pentecost.
Paunotangira pa Pentecost
kana taura pamusoro pemakudzorerwa.
When we are talking about restoration
kuma Pentecostal fathers
to the Pentecost,
we
are not talking about tomorrow seeing signs and wonders.
Amen.
We go where they began. Maybe we did not tarry enough.
Amen.
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 Because
Because we rose up. Nothing had happened. We are walking alone.
But we have to come to that place.
Oh,
brother, sister. Where we have got a desire to invite him in.
Kumukoka
like two men who were going to Emmaus.
They had walked
with him 3.5 years.
They had enjoyed
all the miracles.
There
is so much expectation. Amen. But oh, brother, sister. Little did they know. Little did they really understand that he had not just come for the miracle. He had not just come for the healing of the sick. Amen. He had come to go on the cross at Calvary. But when he had gone on the cross at Calvary, then can they have life? But brother, sister, here they were. Amen. With a revelation of their own.
And
they thought Christ was going to take them away from the Roman rule.
Kuti Kristu aizobvisa
mupambi wavo. Christ did not come for that.
Kristu haana kuuya kuzobvisa maRoma.
Amen. Christ had come to go on the cross at Calvary.
Kristu angauya kuzoenda
pamuchinjikwa.
Because he says,
"Lo, I come according to the volume of the book."
Ndinouya mukunyorwa kwakazara mubhuku.
Amen. So he came to go on the cross at Calvary.
Vakauya kuzoenda pamuchinjikwa.
But their own understanding.
Asi vaive nemanzwisisiro avo.
Amen. That when this Christ comes.
Kuti kana Kristu auya?
Ah, tanzwa nema Roma.
Ah, we are, the Romans are so cruel.
Vakaona zvakanga achiita.
They had seen what they were doing.
Vakamba vati, ah, this was so.
And they said, ah, this is it.
But vakaona, ah, inga vanga vachitarisira uya.
Now, the one they were expecting to deliver them.
Atoroerwa pamuchinji.
He has been crucified by the same Romans on the cross.
Amen. So they were going back home.
Saka vanga vakudzokera kumba.
Rejected.
Vakaudzwa moyo.
Maybe you might be here, brother, sister.
Pamwe uri pano hama nzadzi.
You are also dejected.
Ayo pamwe wakaudzwa moyo.
You have walked with him.
Wakafamba naye.
All along.
Nguva yese iyi.
From the time.
Kubva panguva.
When he started to walk with you.
Paakatanga kufamba newe.
In the life of the prophet.
Muupenyu hwemuprofita.
Amen. Amen. Because he had come back to his church once again.
Nekuti adzoka zvakare kuchechi yake.
But the prophet is no longer here.
Muprofita hasisiri pano.
But Christ is here.
Asi Kristu ari pano.
Amen. Brother, sister,
Amanzadzi.
The thing you have to do,
zvaunofanira kuita,
because many times,
nekuti nguva zhinji, tinoverenga spoken word, tinoteerera tape,
that's what you should do,
ndo zvaunofanira kuita,
amen, if you are here,
kana uri pano,
if you don't listen to the tape,
kana usingateerere tape,
if you don't read the message of this hour,
usingaverenge mharidzo yenguva yedu,
brother, sister,
Amanzadzi.
Sure enough.
Chokwadi.
They will stand a smart aleck here.
Pachamira mumwe munhu ane njere.
To deceive you.
Achakunyengera.
He is going to speak of things.
Achataura zvimwe zvinhu.
Which he says that's what the message says.
Achiti ndo zviri kubva mumharidzo.
How are you going to verify?
Iwe uchazonzvera sei?
If you don't have that word in you.
Uchanozeya sei usina shoko mauri?
You can do.
Zvaunofanira kuita.
The authentic thing.
Chinhu chechokwadi.
Amen. In this hour that we are living.
Chemunguva yatiri kurarama.
Is what the message says.
Ndo chakataurwa nemharidzo yedu.
What the message says.
Chakataurwa nemutumwa.
Because everything else.
Nekuti zvimwe zvese.
You wait on that Urim Thummim.
Unozvienzanisa neUrim Thummim.
Haikona kuva chinetseka.
Don't be troubled.
We are zoti havana mati.
Those ones are, they are not true Christians. Those ones are lost.
Aiwa.
No. No.
Urim Thummim iripo.
We have got chiero. Tine chiero maridze nguva ino.
Chiero mparidzi choro chinyi.
Whatsoever preacher, whoever.
Amen. Unomuenzanisa.
You try him.
Nemuprofita.
By the prophet.
Amen.
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 Unhu wake zvese.
His character, everything.
Nokuti muprofita.
Because the prophet,
everything
was done. That can be done on a man. He was cheated. Everything was done on him that you can expect. But what did he do when that was done to him? So he can try any man. So my brother, sister, my exhortation, if you are here, read the spoken word. Listen to the tapes. And tell God, God, please help me. Because you sent this prophet to me. The prophet was not sent to a group of people. The prophet was sent to me.
Amen.
When he speaks, he's speaking to me. So say, God, help me. That when I listen to this gospel,
But when I read that same spirit that was speaking through the prophet, that it might be in me, that I might see your purpose in my life.
Amen.
When it is like that, my brother, we know that all is well. When we do that, you are walking in the light. Because the manifestation of the prophet, it was the word of God. It was being made manifest. It was the fulfillment of the word of God. When we saw the manifestation of this word, what was in us, blessed by God before the foundation, it was dead. That is why today we are here where we are. That's why, my brother, there's nothing that can shake me. Nothing on this earth.
Amen.
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 Because I've traveled a journey for a long time, and so many things happened. If we were others, but that thing that was planted by God, if it was not there, we would have the meeting you coming to church, and you telling you, you are going to that church. There is nothing to that church. Yeah, this and that and that. We don't speak like that. We speak about God, who is infallible, who I have seen in my life.
I will not talk about a failure.
And itaure mamsoro pe kukundika.
I will not talk about what so and so has done.
And itaure mamsoro pe zvakaitwa nangana nangana.
I don't want to speak about the God.
Ndotaura mamsoro pa Mwari.
Whom I have seen in my own life.
Wandakana muupenyu hwangu.
Who has become a reality.
Avazvokwadi.
In my own life.
Muupenyu hwangu.
Because brother sister.
Ama hanzadzi.
As I stand here.
Ndichimira pano.
Amen. I am a testimony.
Ndiri chapupu.
Of what God can do.
Yes, ndokwanisa kuitwa na Mwari.
Testimony.
Ndiri chapupu.
Amen. Of what God. How faithful he is to
him. Mwari akatendeka sei kushoko rao.
Amen. Haikona kumira nechapupu chomwe munhu.
Don't stand by the testimony of another.
Nechapupu chomwe munhu.
No, don't stand by another person's testimony.
Discouraged.
Unodzwa moyo.
Stand upon your own testimony.
Mira nechapupu chako iwe.
Because God has met you.
Nekuti Mwari akasangana newe.
As an individual.
Sedunga munhu.
I like what the prophet says.
Ndofarira zvotaura neprofeti.
God.
Hanzi Mwari.
He wants you to go behind that curtain.
Vanda kuti uende seri kwevhoiri.
He wants you to go into that holiest of holies.
Vanda kuti upinde munzvimbo tsvene tsvene.
He says he wants you to go in there alone.
Vanda kuti upinde munzvimbo tsvene tsvene.
Don't go there with your partner.
Uri wega. Hauende nemufu.
Don't go there with your husband.
Hauende nemurume wako.
Don't go there with your wife.
Hauende nemudzimai wako.
Go there on your own.
Unoenda udunga munhu.
You meet God.
Wosangana naMwari.
On your own.
Uri wega.
You have your own experience. Wo
ane chitiko chako wega.
Even if your wife goes back.
Kuti kana mudzimai akadzoka shure.
You still go on.
Iwe unoramba uchienda mberi.
Amen. Amen.
Amen.
That even if the preacher goes back.
Kuti kunyange muparidzi akadzoka shure.
You still go on.
Iwe unoramba uri muKristu.
Because you've got this testimony.
Nekuti une chapupu.
You have met him at the backside of the
desert. Wakasangana naye kuseri kwerenje.
You have heard that voice speak to you.
Wakanzwa izvi chitaura newe.
And you spoke back to it.
Iwe ukataura kwariri.
Amen. That's why, brother, sister.
Ndosaka hama hanzvadzi.
This hour that we are living in.
Munguona atiri kurarama.
Such a privileged people.
Tiri vanhu vakaropa chifadzwa chaizvo.
Believing what we believe.
Kutenda zvatotenda izvi.
Amen. Because Christ is here.
Nekuti Kristu ari pano.
Amen. In as much as there, he was there.
Sekungovapo kwaaiva.
Amen. In the time of Joshua.
Munguva yaJoshua.
Although Moses was no longer there.
Kunyange Moses asisipo.
Amen. Joshua did not know what to do.
Joshua angasingazive zvekuita.
Asi
hama hanzvadzi.
Remember that time.
Rangarira nguva iyi.
He was circling Jericho.
Pakanga achitenderedza masvingo eJericho.
Another man.
Akasangana nemo murume.
Drawn out sword.
Akazomora munondo.
And Joshua asked him.
Joshua akamubvunza.
Who are you?
Ndivani?
Amen. Amen. And this man says,
Murume akati,
I'm the captain of the Lord's host.
Ndimutungamiri wehondo yaShe.
And I want to assure you this morning,
ndoda kukuvipisa
that captain,
kuti mutungamiri
of the Lord's host,
wehondo yaShe,
here with us,
ari pano nesu.
Amen. He has never left his church.
Haana kumbobvira asiya church yake.
He has never left his people.
Haana kumbobvira asiya vanhu vake.
Amen. It's only for you.
Ndevako.
To recognize.
Iwe zviri kwauri kuti ucherechedze.
His presence.
uvepo hwake kana wacherechedza uvepo hwake hama hanzvadzi unotora chero chaunoda kana uchiziva kuti ari pano unoziva kuti chero chishuwo chawinacho anokwanisa kukupa semudzimai aive nedambudziko reropa akacherechedza kuti aive ani dai ndikangobata chete mupendero wenguva yake nekuti akacherechedza kuti aivani hama hanzvadzi wadi kucherechedza mwari anga achifamba newe mwari anga achienda mberi kwako ukaziva kuti ndiye akakudana haumbofa wakapokana haumbofa wakatendera chimwe chinhu mwari vanokwanisa nekupfuurisa kukupa chero chaunoda nekuti vachiri mwari ini ndine chapupu chipa changu amen ndosaka hama hanzvadzi haufaniri kupa mwari muganhu
try and put God into something that he is.
Atifanire kuti tiise mwari mune zvinhu zvaasiri.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
The only thing is to wait upon God.
Nyaya iripo ndeye kumirira pana mwari.
God in his time.
Mwari munguva yavo.
Amen. He makes all things beautiful.
Vanoita zvinhu zvese zvinake.
Because brother sister in this hour that we are living in.
Nekuti hama hanzvadzi munguva ino yatiri kurarama.
Hour.
Inguva.
Which the Bible, the prophet said.
Inonzi nemuprofita.
Like in the days of Lot.
Semazuva aLot.
Amen. Amen. So shall it be.
Ndoza zvichava.
In the day when the Son of Man is being revealed.
Muzuva iro mwanakomana munhu paacharati.
The Son of Man being revealed.
Taona mwanakomana wamwari achiratidzwa munguva yedu.
The prophet speaks about the angel which appeared to Abraham.
Profita anotaura pamusoro pengirozi yakauya kuna Abraham.
And these other two angels which went to Lot.
Nedzime
to Sodom.
Nedzime ngirozi mbiri dzakaenda Sodoma.
Bring out Lot.
Dzikanoburitsa Lot.
But brother sister.
Asi hama hanzvadzi.
I was thinking of this.
Ndandiri kufunga izvi.
Why did God appear to Abraham?
Mwari vakazviratidzireiko kuna Abraham.
Amen. It was for this sole purpose.
Saive nechinangwa ichibedzi.
That he wanted to fulfill.
Vaida kuzadzisa.
The promise.
Vimbiso.
Which he had made to Abraham.
Yavanga vapa kuna Abraham.
Amen.
Amen.
What was the promise?
Vimbiso yave yei.
Bring forth a son.
Yekuunza mwana komana.
That he had promised.
Yavanga vamimbisa.
Amen. But there had to be a change of their body.
Asi paifanira kuva nekushandurwa kwemutumbi.
God to come down.
Saitoda kuti Mwari vaburuke.
That's why he says to Abraham.
Ndosaka vakati kuna Abraham.
According to the time of life.
Maringe nenguva dzeupenyu.
Why according to the time of life?
Sei zvakanzi maringe nenguva dzeupenyu.
Sarah.
Nekuti Sara akanga asabereke.
Amen. Amen. So brother sister.
Saka hama hanzvadzi.
Short.
Saira.
God had to change their body.
Mwari vaifanira kushandura mitumbi yavo. Kuti vazvare mwanakomana.
For them to bring forth the promise.
Kuti vaunze vimbiso.
Of the word of God.
Yeshoko raMwari.
So brother sister.
Hama hanzvadzi.
In this day that we are living in.
Munguva ino yatiri kurarama.
God has appeared once again.
Mwari akazviratidza zvakare kwatiri.
And brother sister, this is the age.
Hama hanzvadzi, ino ndiyo nguva.
Church of God.
Apo chechi yaMwari.
Has to bring forth.
Yefana kubuditsa.
A son.
Mwanakomana.
To bring forth.
Yinofana kubuditsa.
Jesus Christ once again.
Yesu Kristu zvakare.
And brother sister, we have to believe it.
Hama hanzvadzi, fana kuzvitenda.
Church has been waiting.
Nekuti kereke yanga yakamirira.
And the promise has been there.
Vimbiso dziripo.
From the day of Pentecost.
Kubva muzuva rePentecost.
And the church went barren.
Kereke ikashaya mbereko.
Amen. Until this time.
Kusvika nguva ino.
When God came down once again.
Mwari pavakaburuka zvakare.
Bring a people.
Kuunza vanhu.
Who are changed.
Vakashandurwa.
A people.
Vanhu.
Who can bring forth.
Vanokwanisa kuunza.
The life of God once again.
Upenyu hwaMwari zvakare.
Amen. That's why brother sister.
Ndosaka hama hanzvadzi.
Church of God.
Chechi yaMwari.
To come to that place.
Inofanira kusvika pachinhano.
Where they are desperate.
Vanofanira kuperera.
Amen. When we see this the things the events around us
tikaona zviitiko zviri kuitika izvi
it has to bring us to that desperation
zvinofanira kuti sitsa pakuperera
amen it has to bring us to that desperation
zvinofanira kuti sitsa pakuperera uko
where we want to see the things which God has promised about
apo tinoda kuona zvinhu zvakavimbiswa naMwari pamusoro pedu
but brother sister
asi hama hanzvadzi
the prophet says
profita anoti
the people who receive this message
vanhu vanogamuchira mharidzo ino
the seed of the word of the hour of this day that we are living
veu ye shoko renguva ino yatiri kurarama
said they have to stay in the presence
vanofanira kugara muhuvepo
of the SOS
where mwanakomana
until they are ripened up
kusvika vaibva
until all the greenness is taken away
kusvika humbisi hwese hwabva
the prophet says
muprofita anoti
until Christ
kusvikira Kristu
makes you
akuita iwe
mukristu
vari kuuya kuzotora.
Amen. What kind of a Christian is that?
Zvino imhando ipi yemukristu? Mukristu ari kuratidza upenyu hwajesu kristu, nekuti muprofita anoti shumiro yemwenga inenge yakanyatso kufanana neyakristu, ichaburutsa kristu.
Amen. So brother, sister, hama
hanzvadzi,
we should never dilly-dally.
Hatifane kutamba
and become just church members.
Tongova nhengo dzechechi.
We should be like Daniel.
Tofana kuva saDaniel.
Who understood?
Ainzwisisa
by the reading of books.
Nekuverenga mabhuku.
That there was only 2 years left.
Kuti kwasara makore maviri.
Amen, brother, sister.
Amen.
He went on his knees.
Akaenda pamavi.
He became desperate.
Akaperera.
He wanted to find out.
Achida kuona kuti
what shall become.
Kuti zvichazova sei.
Of the people of God.
Vanhu vaMwari.
Amen. And God was faithful.
Mwari vakatendeka.
He came down.
Vakaburuka.
And he showed him.
Vakamuratidza.
All the span.
Zvese.
Amen. Of the Gentile kingdoms.
So madzi mambo emaheden.
God was only going to come back.
Kuti achazodzoka.
At the end of the Gentile kingdoms.
Pachapera umambo wemarudzi.
And brother, sister.
Hama hanzvadzi.
Bible says.
Bible rinoti.
Daniel wanted to understand.
Daniel paida kunzwisisa.
Things which were going to come at the end.
Zvinhu zvichazoitika mazuva ekupera.
God said, go thy way, Daniel.
Mwari akataiwa, Daniel ipa. Enda parutivi. Zvinhu zvakachengeterwa vachauya.
And brother, I can tell you.
Hama hanzvadzi ndokuti.
We had an end time Daniel again.
Takazova neumwe Daniel wemazuva ekupedzisira. Amen.
Amen. The mysteries.
Akaunza zvakavanzika zvemazuva ekupedzisira. Mwari vakaburuka zvakare. Pane imwe mutumwa akaburuka kupa kunzwisisa kumuprofita wezuva redu. Timire pano hama
hanzvadzi,
tinoziva zviitiko zvese, zvese zviri kuitika. Tinoziva kuti chikara ari kuzvigadzirira kusvika kuenda pachinzvimbo apo achazonamatwa. Hama hanzvadzi, haikona kungorerutsa zvinhu. Zvinhu zviri kuitika izvi zvakatikomberedza. Hama hanzvadzi, zvese zvinhu zviri kugadzirira vanhu kuti vakwanise kugamuchira chikara.
Amen.
Hama hanzvadzi, munyika ino yatiri kurarama
inguva
yakaipa chaizvo. Nzvimbo yega yekuvanda pasi pemweya mutsvene. Pasina mweya mutsvene hapana paunokwanisa kukunda, nekuti mweya mutsvene ndimo ari pachavo vari kurarama mauri. Ndivo achaita kuti zviitike kudhonza kwetatu.
Amen.
Because
the third pool.
Nekuti kutonza kwetatu.
The manifestation of the third pool.
Kuratidzwa kwekutonza kwetatu.
In the life of the prophet.
Mupenyu wemuprofita.
It was God himself.
Ndimo ari pachavo.
Speaking things into existence.
Vachitaura zvinhu zvichiitika.
God himself.
Ndimo ari pachavo.
Stopping the storm.
Vaimisa dutu.
It was God himself.
Ndimo ari pachavo.
Making the tumor to disappear.
Vaita kuti bundu rinyangarike.
It was God himself.
Ndimo ari pachavo.
Bringing salvation to those two boys.
Vaiunza ruponeso kuvanakomana vaviri.
Amen. But you are speaking through
amen. Asi vachitaura kuburikidza nemunhu.
And that's what he wants you to come to.
Uye ndozvanoda kuti vada kuti usvike ipapo.
Brother, sister, it's not a flowery bed of ease.
Hama hanzvadzi, upenyu hwacho hausi upenyu mufefetere.
Look at the life of the prophet.
Mukatarisa muupenyu hwemuprofita.
Come to that place.
Kuti vasvike pachinhano ichocho.
The agony he had to go through.
Aiwa, marwadzo avakapfuura nao. Zvinhu zvavakapfuura nemazviri.
For him to become a true prisoner.
Kuti vazova musungwa wechokwadi.
For you to come to that place.
Kuti usvike pachinhano ichi.
You have to be a prisoner.
Unofanira kuva musungwa waJesu Kristu.
You have to be a man.
Unofanira kuva munhu.
Who does not look to any other man.
Asitatarisire mumwe munhu.
You are only looking up to God.
Wakungotarisa kuna Mwari.
You are only listening to what he says.
Wakungoteerera bedzi zvavanotaura.
Amen. But brother, sister.
Hama hanzvadzi.
In this hour that we are living.
Munguva ino yatiri kurarama.
Such a privileged people.
Aya, tiri vanhu vakaropafadzwa.
In the light of this day.
Vakaona chiedza chezuva
riri. In the star shining.
Takaona chiedza nyeredzi ichipenya.
Those wise men.
Sevachenjeri vatatu. Vekumabvazuva vakaona nyeredzi vakateera nyeredzi kwemakore 2 kana anopfuura vachiteera nyeredzi. Asi yaive yei nyeredzi? Nyeredzi yaivatungamirira kune nyeredzi yechokwadi,
kune chiedza chechokwadi Jesu Kristu pachake. Ndosaka hama hanzvadzi, munguva ino yatiri kurarama pane nyeredzi yakapenya. Pakava nechiedza munguva ino yatiri kurarama, asi chiedza chekutungamira iwe neni kusvika patsoka dzaJesu, kusvikira Kristu aberekwa matiri. Asi hama hanzvadzi, nguva zhinji tinotevera nyeredzi, toropafadzwa nechiedza chenyeredzi, asi wasvika here paunokwanisa kuona Kristu muupenyu hwako? Nekuti nyeredzi payaitungamira vachenjeri yakavasvitsa kuna Kristu. Nyeredzi yezuva redu, nyeredzi yezuva redu yari kutungamira iwe kuna Kristu kuti azvarwe muupenyu hwako pachako. Ndo chinangwa chemharidzo. The message of our day is not for us to fuss and fight. The message of our day is for believers who have seen the light.
Amen.
The light must lead them to Christ.
Amen.
Because the Bible says,
let me just read it.
In John,
amen.
Again, divereenge.
Amen. The Bible says, when they were speaking about John, John was a burning and a shining light.
John, chiedza chaipisa chaipenya.
You were willing for a season to rejoice in his life.
Ime makada mukamwaka kufara muchiedza ichi.
But I've got greater witness than John.
Asi ndine kupupurwa kukuru kudarika John.
For the work the Father has given me to finish.
Kufa mabasa ndapona baba ndipedzise.
The work that I do bear witness of me.
Mabasa ndinoita anondipupurira.
That the Father has sent me.
Kuti baba vakandituma.
Amen. So Christ,
saka Kristu vaitaura pamusoro paJohn, hanzi aive chiedza chaipenya, hanzi makafara kufamba muchiedza ichi. Asini ndine kupupurwa kukuru.
Amen. Amen. What was the greater witness?
Kupupurwa kukuru kupi?
Amen. Because he came,
nekuti vakauya samwari pachavo kuti vaende pamuchinjiko weCalvary kuunza shanduko muupenyu hwomutendi. Ndosaka kuna Johani pavaitaura pamusoro paJohani Mubhabhatidzi, vakati anga asiriye chiedza ichi, asi akapupurira chiedza ichi.
Amen. Amen. Because he was only part,
akanga angori bedzi chikamu cheurongwa hwamwari, achipa chapupu yechiedza chikuru ichi. Asi pakazouya chiedza chikuru akaenda pamuchinjikwa, ndo chaiva chinangwa kuti chiedza ichi chiuye mauri, iwe wozova chiedza chenyika, iwe wozova chiedza chaicho,
iwe become the very testimony
wozova chapupu chacho
chaJesu
Kristu munguva yatiri kurarama. Kuve muKristu munguva
yedu
ndeyekuti iwe unze chapupu chaJesu Kristu. Hausiriwe, asi ndiye ari kurarama mauri. Hazvina basa pamwe wave chidhakwa, pamwe wave chifeve, asi hama hanzvadzi, nekuti wakabatana nechiedza chaMwari, wakabatana naMwari pachavo. Mwari vakakusarudza iwe kuti vagare mauri, kuti vazoratidza mabasa avo vari mauri. Ndosaka hama hanzvadzi, pane kupomerwa kukuru kuti ukati uri muKristu wongorarama chero upenyu hwaunoda, worarama kunge nyika, woita zvinhu zvake kunge nyika. Aiwa, une kupomerwa kukuru nokuti kune vanhu vakawanda vari kukutarisa iwe uchiti uri muKristu. Vanokuona wakatakura bhaibheri uchienda kuchechi, asi uchirarama humwe upenyu.
Amen.
Amen.
What a condemnation.
Aiwa unokupomerwa kukuru.
The prophet says.
Prophet
Anoti. In matters of influence.
Mumaridzene
nzirunziro. Because your life is influencing someone.
Nekuti upenyu hwako hukurunzira mwe munhu.
He is watching you.
Pana ari kukutarisa.
He says there's people.
Hanzi kune vanhu.
Who are not going to believe.
Varisiri kuzotenda.
Amen. Because of the way you live.
Nekuda kekararamiro kwakaita.
You call yourself a Christian.
Iyo chizviti muKristo.
And the prophet says.
Prophet Anoti.
You are going to answer.
Uchazonopindurira.
Before God.
Pamberi pamwari.
Because of those people.
Nekuda kwevanhu ivavo.
Brother sister.
Hamanzazi.
If you say you are a Christian.
Ukati uri muKristo.
Let your life.
Rega upenyu hwako.
Show forth.
Uratidze.
That's why the Bible says.
Saka Bible richiti.
You are the light of the world.
Muri chiedza chenyika.
Let your light so shine.
Rega tendera chiedza chako chipenye.
Amen.
Pamberi pevanhu.
They may see your good works.
Kuti vaone baba sako akanaka.
Glorify your father who is.
Kuti vago kudza baba vari kumusoro.
Because brother sister.
Kuti hamanzadzi.
Today.
Nasi.
People they don't read the Bible.
Vana haverenge Bible.
You are the Bible too.
Iwe ndiwe Bible ravo.
You are the written epistle.
Iwe ndiwe tsamba yakanyorwa.
You are a child of God.
Nekuti uri mwana waMwari.
Being made manifest.
Ari kuratidzwa.
In the season of God.
Mumwaka waMwari.
Amen.
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 Because brother sister.
Kuti hamanzadzi.
We cannot talk about the Methodist.
Hatingataure zvema Methodist.
We cannot talk about the Anglican.
Hatingataure zvema Anglican.
We cannot talk about the whatever whatever.
Hatingataure zvevamwe vese.
That is a day past.
Zvende zvinguva yapfuura.
Amen. Brother sister. But in this day that we are living,
hamanzadzi asi munguva yatiri kurarama, nasi
of the manifestation,
inguva yekuratidzwa
of the children of God,
kwevana vamwari,
they have to show the full power,
vanofanira kuratidza simba rakazara,
a life which is righteous,
vanofanira kuratidza upenyu hwakarurama.
It was okay,
zvanga zvakanaka.
Amen. For the time of the Lutherans,
mumazuva ana Rudha,
that they could smoke a pipe,
kuti aigona kusuta chikwepa,
to proclaim.
Oto kupupura. Oti vakarurama vanorarama nekutenda. Aiwa munguva yavo zvanga zvakanaka. Asi kwete. Munguva yedu. Kuti munhu apupure. Kuti muKristu. Oita zvinhu zvemunyika. Aiwa. It's not the season.
Amen.
Aiwa. This is, it's not the season.
Wekuti kana takamira.
In our season. We,
kana takamira,
when we stand,
amen, vanhu vanoona Christ,
they must see Christ.
Kana takamira,
when we stand,
vanhu vanonzwa kupomerwa,
they feel condemned.
Amen. Kana takamira,
when we stand,
vanhu vanonzwa kuda kuve sezvatiri,
they desire to be like us.
Ndosaka Bible rataura uye kuti,
that's why the Bible says,
kana munyu ukarasikirwa nokuvava kwao,
the salt is lost its savor. It will no longer be of use. It will be trodden down and thrown away. If you are a child of God, and if God is in you,
amen.
Something on you will make you different. There is something in you. People will be amazed with.
Amen.
But brother, sister, as we have said, people don't want to be muzambiringa munyemba.
Amen. Vana vadi kuve zvinhu zvinenge zvinosekesa.
People don't want to be a laughing stock.
Nekuti kana mweya waMwari ukauya mauri.
Because when the Holy Spirit comes in you,
hauiti zvinhu zvinoitwa nenyika.
You won't do the things of the world. You won't walk like the people of the world.
Amen. Hamanzvadzi.
My brother, sister, in this day, it's not the time to tell people do's and don'ts.
Amen.
When I read it, the prophet says, when the Holy Spirit has come into a person, it will burn all the dross. All the other influence from the world. Because God will be preparing himself a dwelling place for him. So God doesn't want to be identified with things that are contrary to him.
Amen.
Amen.
So
we are just speaking, you should be able to read between the lines.
Amen.
Like I said, whatever thing you do, it's because of a desire in you.
Amen.
But that desire, it can only be seen by the things that you do.
Amen.
If you've got a desire for the word of God, if you've got a desire to please God, you will see that everything that you do, there will be
in line with the word of God. You don't want somebody to be going after you. You listen to the inside voice. That's why, my brother and sister, to the time that we are approaching, you must have something that will be testifying from the inside. That's the thing that will speak to you in future. Brother Ngwara, do not come to speak to you. If you are a person who says, at our church we do this,
amen.
It's something that you, there's something that spoke to you, and you spoke back to it. That will lead you.
Amen.
Like I always say, the thing that is in you, it will lead you somewhere.
Amen. Amen.
Like I've always said, we are privileged people. The prophet,
amen,
God allowed him,
amen,
to go to heaven.
Amen.
And he saw the heavens. And God allowed the prophet to go to hell.
Amen.
And he saw what was in hell.
Amen. Message.
And he came and preached a message.
Souls that are in prison now.
Mwiairi mutorongo.
Nas.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. I will end there. If you have not read that message, go and read it alone.
Amen.
And catch what is being spoken in between the lines. The prophet was not only speaking about the things that he saw in hell, and then he also saw those things in his day. But there's something that it meant. That what man does here on earth, he is being influenced from the pits of hell.
Amen.
Amen. So don't just follow anything and go after anything, because it's the fashion of the day. It's the fashion of the day. Coming from where? Because things have got influence. The things on this earth, the influence comes from either heaven, or the influence comes from the pits of hell.
Sir,
so you make a choice. That the things that you are doing, where is the influence coming from? But we are talking about walking in the light. Since he is the light. And then we have fellowship together. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin.
Amen.
Because, my brother, sister, if you have seen the light of the word of God,
amen,
there is something that responded to that word. That's why you are here.
Amen.
But it does not end there. Because that which was in you, it was also in God. It must manifest God. That's the Christian life. That's the life that we can say we are in the message of the hour. The message of the end time is Jesus Christ living inside of a human being.
Amen.
The message of the hour. It's not knowing the seals. We might know all the seals. We might know all the church ages. And read all the messages. But the message.
Amen.
Of the hour, it's Christ Jesus living in the life of a believer.
Amen.
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 You might have all the knowledge. Amen. But brother, sister, if that representation was not there in you, amen,
it doesn't matter what you know.
The
The prophet spoke about the Pharisees. The Pharisees, they knew all the law of Moses. And they lived the life according to the law. They could not be a Pharisee if they were not according to the law. They were born according to the house of Levi. And they were Levites.
Amen.
But because in them there was no representation that was placed by God before the foundation of the world, when they saw Jesus Christ, they called him Beelzebub. But the woman at the well, when she saw Jesus Christ, her sins were forgiven because she had a representation. That's why, my brother and sister, in this time that you are living,
we can teach. I like what the prophet says.
The Pharisee and prophet.
He actually says, you can actually try and learn this message that we are preaching. Amen. But until when the Holy Ghost comes into your life, we have to encourage one another. We have to make sure one, each and everyone sees what it means that the prophet is coming this day. To bring to manifestation who Christ is.
Kuti Kristu ndiani.
Amen.
Amen.
Because in the denominations,
nekuti mumasangano,
we've been told that Christ is putting on a uniform.
Vanonzi Kristu kupfeka uniform.
In the denomination,
mumasangano,
we've been told that Christ is speaking in tongues.
Vanonzi Kristu kutaura nendimi.
But in this hour that we are living,
asi munguva ino yatiri kurarama,
we have been taught.
Takadzidziswa.
Amen. Through the message of the hour.
Kuburikidza nemharidzo.
Kuti Kristu is the life of God.
Upenyu hwaMwari.
Living in a believer.
Uri mumutendi.
Bringing a change in his life.
Uchiunza shanduko muupenyu hwake.
Death unto life.
Kubva murufuke ndamupenyu.
Confidence.
Kusika une kuvimba.
That even if this body is disseminated.
Kuti kunyange mutumbi uno ukaparara.
Amen. You stand like Job.
Unomira sa Jobo.
And you say, I know.
Unoti ndinoziva.
My redeemer lives.
Mudzikinuro wangu anorarama.
He will come in the last day.
Achauya mazuva ekuguma.
All the skin worms eat this body.
Kunyange makonye achidya mutumbi wangu.
I shall see him.
Asi mumutumbi wangu ndichamuona.
What brings you that confidence?
Because
God himself
will come
into your
life.
Amen. It's not just coming to church. Amen. Brother, sister, I'm encouraging
you
to go on your knees, to have a desire to see God in your own life, to have a testimony of your own.
Don't
just go with the crowd, because going with the crowd, amen, brother, sister, one of these days,
it
will open up.
Nyika ichapamuka.
And you'll be swallowed up.
Womedzwa.
Like they were swallowed up together with Dathan and Korah.
Sekumedzwa kakaita vamwe naDathan naKora.
Amen. Because they did not have a testimony
kuti vakanga vasina chapupu
of what God
apo izo Mwari
wanted them to do.
Zvavaifanira kuita.
Brother, sister,
hamanzvadzi,
this hour that we are living in,
munguva yatiri kurarama,
we have to look at what the word has said.
Tinofanira kutevera kuti shoko rakataurei iko pamusoro pedu.
Shoko renguva ino rinombotaurei pamusoro pe.
What does the word of God, the message of the hour, say about you as
what
a believer?
What is God expecting from you?
Amen.
He did not just call you to come and warm up the pew. Amen. He did not call you to come a church member. God has called you that he might manifest himself in your own life. You have to have a testimony whether you are a sister. Don't say I'm a sister.
I cannot endure
Anzazi. Because the examples are there.
There are
other women in the Bible who showed forth the life of God. Who showed forth what God was.
Kuti Mwari ndiani.
The time they were living in. That's why, brother, sister, everyone has got to be a testimony. A testimony of Jesus Christ.
Chapupu cha Jesu Christ.
In your own life. Amen. That's my heart's desire. That's the longing of my heart, that God might show forth himself in my own life, in the way that I live, the way that I do my things, the way I interact with each and every one. Amen. Because, brother, sister, Christian life,
Christian life
is not coming to church. Christian life
upenyu wechikristu ndo waunorarama wabuda muno muchechi.
Amen.
So, brother, sister,
ama hanzanzi
Mwari mazuva ane kuguma vakauya kwatiri zvakare kuratidza kuti ivo ndiani takaona kuti Mwari akaita sei pasina kupokana Mwari vakaratidzwa muupenyu hwomuprofita muprofita anga asiri Mwari asi vairatidza Mwari kunyange newo hama hanzvadzi hausi Mwari asi Mwari vada kuratidzwa mauri nekuti havana imwe nzvimbo yavanogona kuonekwa kunze kwako iwe.
Amen.
So, brother, sister, hama hanzvadzi,
don't let God down.
Haikona kurasisa Mwari.
Amen. He has called you.
Vakakudana.
He wants you.
Vanoda iwe.
To show forth who he is.
Kuti vauratidze samwari. Asi nguva zhinji.
You want to revert back to the old man.
Toda kudzokera kumunhu wekare.
Because you are comfortable.
Nekuti unodekara.
With the old man.
Nemunhu wekara.
Because you are comfortable.
Nekuti unofadzwa.
With the yesterday man.
Nemunhu wekare.
Because the yesterday man.
Munhu wekare.
He can curse.
Anogona kutuka.
Amen. The yesterday man.
Munhu wekare.
He can hate.
Anogona kuvenga.
The yesterday man.
Munhu wekare.
He can do all sorts of things.
Anogona kuita chero zvada.
What you want to do.
Ndosva unoda kuita iyo.
You are comfortable with.
Saka unofadzwa naizvozvo.
Brother, sister.
Hama hanzvadzi.
Come out from that comfort zone.
Buda kubva mukudekara ikoko.
That place.
Enda panzvimbo.
Where you have to labor.
Wotoshingaira
together with Christ.
Pamwe chete na Kristu.
To show forth the life of God in this hour.
Kuratidza upenyu hwaMwari munguva ino.
Amen. If you are only willing.
Kana uri kungoshuvira.
To take over your life.
Zvichatonga upenyu hwako.
If you are only willing.
Kana uri kungoda.
That he will take over your life.
Kuti auye zotungamira upenyu hwako.
Amen. He will do all.
Anoita zvose. Zvese zvaanokwanisa muupenyu hwako.
Only you.
Iwe
to give over your life.
Ingopa upenyu hwako. Kuti Mwari vaushandise. But people don't want to give their life that God will use them.
Amen. Nokuda kwekuti vane zvinhu zvakawanda.
Because they have got a lot of things
zvavanoda kuita.
That they want to do.
Zvisinei neshoko raMwari.
Which has nothing to do with the word of God.
Asi hama hanzvadzi.
But my brother, sister, let's encourage one another.
Nguva yapera.
Time is no more.
Amen. Kana muchikwa tine nguva yakareba.
If you think you have got more time.
Hatisina nguva yakanyanya kureba.
Time is no more, my brothers and sisters.
My events are kuitika.
Because the events that are happening. We might be here in Africa.
Singazivi kuti zvii zvinhu zvakuitika.
And not knowing what is happening.
Nokuti pamwe tichiri kumasure.
Because we are behind.
Amen. Pane zvinhu kuitika.
Behind the things that are happening.
Asi kumoko.
But in other regions.
Zvinhu zvatove kumberi mberi.
Things are so advanced.
Amen. Ndosakaya zvino.
That's why today.
Patiri kuti zvinhu zvava kumberi mberi.
We are saying things are so much advanced.
Nokuti vanhu venyika vepasi rino.
Because the people of this earth.
Amen. Vakutoona.
They are seeing.
Kuti pasi panapa hapachagoni kugarika.
This earth is no longer habitable.
Amen. Ndosaka vanga nemusangano vakanga vanawo. Amen. Scotland.
That's why they had a conference in Scotland.
Yanga rinyaya kuti vamana tingaita sei kuti pasi pano.
It's a meeting trying to find out how can they will live on earth.
Amen. Amen. Nokuti vakuona kuti zvinhu zvavaita ivo.
Because they've seen that the things that they've invented
zvakuita kuti pano pasipacho pasagarika.
Has made the world inhabitable.
Asi it's too late.
But nguva yatopera.
Asi tinoziva.
But we know.
Kuti hapana zvavachaita.
They are not going to do anything. We are just waiting.
Domboria rakaonekwa naDaniel.
That stone that was seen by Daniel.
Kuti rive rinopwanya chimpunzo.
To crush the beast.
Amen. Posumuka gomo.
And then we see a mountain rise up.
And this earth.
Nyika ino.
Will be revamped.
Ichavandudzwa.
This earth is not going to be revamped.
Nyika ino haisi kuzovandudzwa.
By stopping carbon emissions.
Nekumisa kuburitsa hutsi.
Carbon emissions are just as very little.
Aiwa hutsi chinhu chisho chidikidiki.
What about the nuclear bombs and everything which are there?
Koma bombo echefu nezvakadaro.
One of these days.
Nerimere mazuva.
They are going to burst.
Zvichaputika.
And they will bring a change.
So unza shanduko.
Upon the face of the earth.
Panyika pano.
Because it's the same things which they have meant.
Zvinhu zvimechete zvatakagadzira.
It's the same thing which God is going to use.
Ndozvichashandiswa naMwari.
Amen. To destroy the earth.
Kuparadza nyika ino.
Amen. So, brother, sister,
Saka man,
there is no climate change which will bring
Apana climate change ichaunza shanduko panyika.
Only thing which brings the change.
Chini chichaunza shanduko.
God living in a man.
Ndimwari varikurarama mumunhu.
So, what we are encouraging you.
Ndo zvandiriku kukurudzira.
Brother, sister,
Haman,
if you want to go into that other world.
Kana uchida kupinda mune nyika iyi.
Let that change come which
tendera
upon your life.
Shanduko iuye kuzvashandura.
Which comes by the Holy Ghost.
Shanduko inunzwa nemweya mutsvene.
Allow the Holy Ghost to come into you.
Tendera mweya mutsvene auye mauri.
Burn every dross in you.
Kupisa tsvina dzose dziri mauri.
Take away all the desire of the things.
Kupisa shuva zvinhu zvenyika.
Until you come so palatable.
Kusvika wava kunyatsoumbika.
That God can remold you.
Kusvika Mwari anogona kukuumba pasa.
Kusvika
kukuumba pane zvaunoda kuti uzova.
You want to be yourself.
Zvaunoda kuva iwe pachako.
What God wants you to be.
Mwari anoda kuti uve zvaunoda ivo.
Amen. So brother, sister,
Haman,
in this hour that we are living in,
Munguva ina tirikurarama,
you have got a privilege.
Tine mukana.
You are hearing the preaching of the word.
Kana uri kunzwa kuparidzwa kweshoko.
You have got an opportunity.
Une mukana.
To come and say, Lord,
kuya woti ishe.
Here I am.
Ndauya ishe.
I thought I was okay.
Ndaifunga kuti zvinhu zvakaringana. Ndaifunga kuti ndokunda ndiri ndega. Handigone kukunda ndiri ndoga.
I know it's you who has gone on the cross at Calvary.
Ndinozati
imi
makafa pamuchinji kwamuchifira ini.
I must surrender myself.
Yeyo ndozvipira upenyu hwangu kwamuri. Ishe ndiumbei.
Make me in your own way.
Ndiite ine nzira yamunoda.
People, they don't want to be remolded.
Vanhu havadi kuva ndudzwa patsva.
Brother, sister.
Hamanzi, hanzi.
It's a good thing.
Chini chakanaka.
Come always on the altar.
Kuuya nguva dzose paatari.
Come always on that place.
Kuuya panzvimbo iyi.
Where you say, Lord.
Paunoti ishe.
If there is anything.
Kana pane chimwe chinhu.
That is in me.
Chiri mandiri.
Which is not according to thine word.
Chisina chisingafambira neshoko renyu.
Take it away.
Chibvisei.
Make me what you want me to be.
Mundiita zvamunoda kuti ndive.
Not what I want to be.
Kwete zvandinoda kuva.
Because what you want yourself to be.
Zvaunoda kuva iwe pachako.
Might be to be hating another brother.
Ndezvekuda kuvenga imwe hama.
Might be in conflict with another brother.
Zvino kupesana neimwe hama.
That's what you want to be.
Ndozvaunoda kuva.
But God, what does God want you to be?
Asi Mwari anoda kuti uve chii?
God wants you to be full of love.
Mwari anoda kuti uzare nerudo.
God wants you to love your enemy.
Mwari anoda kuti uvede vavengi.
God wants you to be passionate to feel for others.
Mwari anoda kuti uve nemanzwiro kune vamwe.
God wants you to live for others.
Mwari anoda kuti uraramire vamwe.
God wants you to be.
Ndozvinodiwa Mwari kuti uve.
So brother, sister.
Saka hama hanzvadzi.
That can only be achieved.
Zvinogonza kungoitwa bedzi.
God himself.
NaMwari pachavo.
Coming into your life.
Vachiuya muupenyu hwako.
So brother, sister.
Saka hama hanzvadzi.
Now that we are living in.
Munguva yatiri kurarama
iyi. Such a privileged people.
Tiri vanhu vane rombo rakanaka. Kana wakagara pano masikati ano.
Say, Lord, here I am.
Ita ishe ndiri pano.
I might have gone so many so many kilometers, so much of this way on my own.
Pamwe ndafamba rwendo urwu ndiri ndega.
Amen. But Lord,
asi ishe,
I want you to join me.
Ndoda kuti mubatane neni.
I want you to come into my life.
Ndoda kuti muuye muupenyu hwangu.
I realize.
Ndacherechedza.
I cannot make it on my own.
Handigona kukunda ndiri ndoga.
Sure enough, brother, sister.
Chokwadi, hama hanzvadzi.
No one who can make it on his own.
Hapana anogona kukunda ari ega.
With the troubles which are coming along the way.
Nematambudziko ari pamberi.
The prophet has already spoken.
Muprofita akatotaura kare.
Spoke about the oncoming storms of judgment.
Taura pamusoro paduti rekutonga riri kuuya.
Amen. So brother, sister.
Hama hanzvadzi.
What we are going through now.
Zvatiri kuona iye zvino.
Can never be compared.
Hazvigone kuenzaniswa.
What is coming.
Nezviri kuuya.
What is coming will be worse off.
Zviri kuuya zvakatoomesa.
Amen.
Amen.
Because brother, sister.
Nekuti hama hanzvadzi.
Remember.
Rangarira.
We are living in Satan's Eden.
Tiri kurarama muEden ya Satan.
And Satan.
Zvino Satan.
Is the one who is in control.
Ndiye ari kutonga.
Amen. Satan.
Satan.
Is the one who is driving.
Ndiye ari kutyaira zvino.
All the forces.
Matsimba ose.
But what for?
Achiitirei.
To bring a squeeze.
Kuti paunzwe kumanikidza. Pakereke yaMwari.
The only church which is going to come to the squeeze.
Kereke bedzi ichasvika pakumanikidzwa kukuru.
Church.
Ikereke.
Which has got the message of this hour.
Ine mharidzo yenguva ino.
Why the message of this hour?
Sei mharidzo yenguva ino.
Because it is the message of this hour.
Nekuti mharidzo yenguva ino.
Which brings to open.
Inouyisa pachena.
Who the devil is.
Kuti Satan ndiani.
Oh, he's missed you.
Nemisikanzwa yake yese.
Amen. That's why.
Ndosaka.
Amen. In Revelation chapter 12.
Muna zvakazarwa 12.
John says.
Johana anoti.
I saw a great wonder.
Ndakaona chishamiso chikuru.
A woman who was every child.
Mudzimai aka.
Ready to be delivered.
Ari kuda kupona mwana.
And there was a dragon.
Pakava neshato.
Amen. Who was waiting.
Akamirira.
To devour that child.
Kumudya mwana uyu.
Amen. Which is that dragon?
Shato ndeipi?
Amen. Amen.
Amen.
Who was that dragon?
Yeah, Shato ndeipi
boy. Remember when Christ was born.
Rangarai Kristu paakazvarwa.
It was the Roman Empire which was
Umambo weRoma.
wakanga uchitonga.
It was the Roman Empire.
Umambo we Roma.
They wanted to destroy Jesus.
Vaida kuparadza Jesu.
That's why God
appeared
to Joseph and Mary.
Vakauya kuna Joseph na Maria.
Take this child.
Handitorai mwana uyu.
Go into Egypt.
Mumbo pinda muEgypt.
And what did Herod do?
Herod akaitei?
He commanded.
Akapa murayiro.
All the children.
Vana vese.
Amen. From birth.
Kubva pakuzarwa.
From up to 2 years.
Kusvika makore mairi.
To be killed in
Vaurayiwe muJerusalem.
Because he wanted to destroy that city.
Nikuda kuda kuparadza mbeu iyi.
And brother sister.
Hama hanzadzi.
In this day that you are living in.
Munguva ino yatiri kurarama.
At this time.
Panguva ino.
When God has come once again.
Mwari pavakauya zvakare.
To bring forth Christ.
Kuunza Kristu.
In his church.
Muchechi yake.
Who is ruling once again.
Ndiyena ari kutonga zvakare.
That same dragon.
Ichikishato zvakare.
He is waiting.
Akamirira
to devour
kuti aparadze
that child
mwana uyu
when he is born
achingozarwa
brother sister
ama hanzadzi
what did the prophet say
profeta anoti
he says wait for the tightening of the churches
amen
wait for the tightening of the churches
hanzi mirai muone paitwe mubatanidzwe machechi
the tightening
paita kumanikidzwa kwechechi
amen when the churches are tightening up
kereke paino tanga kuomeserwa
that third pool is going to be made
zvino pachazoonekwa kudzonza kwechitatu
what is the third pool
zvino kudzonza kwechitatu
the manifestation of Jesus Christ
kuratidzwa kwaJesu Kristo
in his church
muchechi yake
and he says when that happens
anodzikana zvaitika
izvi the rapture will be
pacho papaitika kubvutwa
amen just in as much
sezvazviri
Christ was whisked away
Kristo aka nzengeswa
and there was great tribulation
pakava nekutambudzika kukuru
great killing
pakava nekurayiwa kukuru munguva yezvaro yake
to be a great killing again
pachava nekurayiwa kukuru mwenga achienda
in the time of the tribulation
munguva yematambudziko makuru hamanzani
for you to escape that time
kuti unzenge nguva iyi
make sure Christ is in you
iva nechokwadi kuti Kristo ari mauri
he has been born in you
iva nechokwadi azvarwa mauri
only thing
no ndo chini chega
can carry you out of the tribulation
chichakubuditsa matambudziko makuru
you are not going to be carried away by your church
hakusikuzobuditswa nechechi yako
church is still going to remain here
chechi charamba iripo
and the church members will still remain
nengo dze church dzichai dziripo
even if you are here
kunyange uri pano
you are only a church member
ngori nengo ye church
tell you brother sister
ndokudza hamanzadzi
the tribulation comes
pachauya matambudziko makuru aiwa uchapinda matambudziko makuru asi hamanzadzi
Christ is in you
kana Kristo ari mauri nemwe mhemtsene pachake achizviratidza mauri zuva nezuva muupenyu hwako ndiye achaunza shanduko saka hamanzadzi ndokurudziro yangu iva nechokwadi uri kuona mwari muupenyu hwako zuva rimwe nerimwe iva nechokwadi uri kufamba naye sezvinotaura nebhaibheri Enoch akafamba namwari ndosaka tiri kutaura pamusoro pekufamba muchiedza uri kufamba naKristu Jesu ndomatakapinzwa uri kuona mwari zuva rimwe nerimwe muupenyu hwako uri kubvisa zvinhu zvenyika zuva rimwe nerimwe uri kupinda mumbeu iri kuibva munzvimbo iyo ichafanana namwari pachake hama hanzvadzi tine vanhu vakakomberwa chaizvo ndotenda kuti chishuwo chemwoyo wako chimwe chandoda kukurudzirai mumwe nemumwe ari muno kana wakatenda mharidzo yenguva ino iva nechokwadi unoverenga mharidzo iva nechokwadi woteerera tepi iva nechokwadi uri pamabvi uchiti ishe ndibatsirei kunzwisisa urongwa
your plan about my life
uronga hwenyu pamusoro peupenyu hwangu
amen so brother sister
saka hamanzadzi
you cease to worry about anyone else
hauzombonetsikana nemumwe munhu zvakare
only look at your life
unongotarisa upenyu hwako tarisa upenyu hwako
stop looking at brother ngwarati
siya zvekutarisa brother ngwarati
brother ngwarati vane zvavo
brother ngwarati yes god his own lot
amen brother ngwarati vane maitiro avo
brother ngwarati yes his own ways
amen iwo tarisa upenyu hwako
just look at your life that how are you living your life according to the word of God? That's the thing we must encourage one another, that each and everyone, that he come to a stage that he meets with the Lord Jesus Christ. If you come here and you meet the church, you just do according to the church order.
Amen.
If you come and you meet the preacher and you do the thing that pleases the preacher, but if you come and if you meet Christ, your life
will be transformed. Your life will be a fountain of life. That everyone will love you. Everyone will desire to be with you. Because you have met Christ. That's our desire. The desire of preaching the gospel, the aim of preaching the gospel, is for those who come to meet Christ.
Amen.
So, brother, sister, may God help us that we might meet with Christ. May God help us that we might take stock of our lives. Were we not walking with Christ like the two men going to Emmaus? But we did not realize it was Christ with us.
Amen. Amen.
Amen. We've walked this journey a long time. And we enjoyed how he was expounding the scriptures.
Amen.
I always say, maybe we are in that state.
Amen.
That we have walked with Christ. And we have enjoyed how he was expounding.
Amen.
About himself. What he was in the church ages. What he was in other believers.
Amen.
But we did not get an opportunity to invite him to come into our lives. If he comes into our lives, he will do something like he did before.
Amen.
In the life of the prophet. If he has done something like he did in the life of the prophet,
amen,
then our eyes will be opened. And then we know he resurrected from the dead. Because we are living in a time of the resurrection of the Lord Jesus Christ. And being resurrected from the churches. And being resurrected from men's teachings. To see that God is alive. Is God that heals the sick.
Is
God who transforms the life of a sinner.
Amen. Amen.
Amen. That God, we want to see him in our lives as individuals. When we come back next time, everyone will have a testimony that it's true. He's resurrected from the dead.
Amen.
Let it not just be a gossip.
Amen. Because
when we read about the life of the prophet, it's just like gossip that God is in the midst of the church. But if there's nothing that has happened in our lives to show that this is Christ, this is God in our midst, this is God in my life, it will just be a gossip.
Amen.
Because we just be entertainment. We will just be amazed. But we must not be amazed. Because God is here. He did not go far.
Amen.
Amen. Don't be deceived.
The
people coming and saying, we must go to look for an eighth messenger.
Oh,
this is the Joshua of our day. No.
Joshua.
Your Joshua
is the Holy Ghost.
Amen.
He is the one who places you.
And who guards up
and
dear
who makes you to cross over.
And it's out of
the one who brings an identity.
Achakuita kuti
who you are.
Who's here kuti uzozikana kuti uri
ani. Amen.
Amen.
It doesn't have to be another man to bring because there are so many people who are coming up. And say, they say, ah, no, we are now giving meaning to the message of the of the prophet.
Vakuti aiwa takupa kuti vanhu vanzisise maridzi yakapadza nemuprofita.
Aiwa.
No.
Hapana, hapana vimbiso yacho mukati.
There is no promise of such a one.
Kuti Bible inongotaura mazuva.
The Bible says, in the days of the voice of the seventh angel, the mystery of God shall be revealed. It doesn't need an explanation of an academic.
You
don't have to be schooled. The issue, it's not going to learn Greek and or any other thing. The issue is the life of Christ coming into a believer. Even if you explain the seven seals and thunders, but if there is no life of Christ in a believer, it's vanity. The message is God coming and living in a man. That's my desire. To see the power of God in my life. To see God. And vachindipa zvandinoshuvira. To see God. And healing my sicknesses. To see God. Giving me vimbiso.
Go into the grave.
I'm
still going to come out.
Amen.
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 That is my testimony.
Do chabubu changu.
Amen. I was giving that testimony one time. I got sick. Amen. When I was in South Africa.
Ndiri South Africa.
Amen. I was so sick.
Ndakarwarisa.
Amen. Amen. So, but the brothers were coming to see me.
Asi hama dzaiyo.
And I was saying to the brothers.
Ndichiudza hama.
Even if I don't get well.
Kunyange ndikasapora hama.
Even if I die.
Kunyange ndikafa.
The devil is a loser.
Asi Satani aruza.
The devil loses both ways.
Satani anoruza kwese.
Amen. He makes me sick.
Anoita ndirware.
And God heals me.
Mwari vanondiporesa.
And God is glorified.
Mwari vanorumbi vanokudzwa.
He makes me sick.
Satan anondirwarisa.
And I die.
Ndofa.
Still God is glorified.
Mari anongokudzwa zvakadaro.
And the resurrection and life.
Nekuti akati ndini ndini rumuko neupenyu.
Amen. So whatever state.
Saka chinhu anochipi zvacho. Chandapfuura nacho.
Amen. I've got this confidence.
Ndine kuvimbisa
kwangu. That I'm there.
Kuti ndiripo.
To manifest.
Kuratidza.
Who God is.
Kuti Mwari ndiani.
Oh my brother sister.
Hamanzanzi.
What a consolation.
Inyaradzo yakadii.
To know that your life.
Kuziva kuti upenyu hwako chapupu chaJesu Kristu. Ndosaka usingadzokere shure. Ndosaka usingazibatanidze nezvinhu zvenyika. Ko, temberi yaMwari yobatanidzwa nemadhimoni nezvinhu zvenyika. Haungazibatanidze nezvinhu zvenyika. Nekuti unoziva muupenyu hwako. Muganda rako iri.
Amen. You are housing God.
Wakatakura Mwari.
There's something which is hid behind you.
Pane chiri seri kwako.
Because the prophet says in the message.
Muprofita anotaura mumharidzo.
The mighty God unveiled before us.
Mwari mukuru achibvedzanwa pamberi pedu.
God at all the times.
Mwari munguva dzose.
When he made himself known.
Pavaizviratidza.
He was behind a veil.
Vai vari kuseri kwechidzitiro.
He is seeking another veil to this morning.
Vari kutsvaga chimwe chidzitiro mangwana nani.
Where he can be seen.
Pavanokwanisa kuonekwa.
He wants to be seen in you.
Vada kuonekwa mauri.
There is no other place.
Hapana imwe nzvimbo.
This world can see God.
Nyika ino yangaone Mwari.
Except in your life.
Kunze kwemuupenyu hwako.
Amen, brother, sister.
Hama hanzvadzi.
It's not kana uri kwauri.
Wherever you be, it's not about saying I go to East Tabernacle. No, that's not the issue. Wherever you are, it's about testifying who Christ is.
Amen.
That's the most important thing. If we broadcast East Tabernacle and people come here, if they don't see God, all will be in vain. But if we testify God, because we are the ones who bring God at East Tabernacle. If God is not in you and me, our gathering here is in vain. But if God is in us, all the people, they will see God. That's why the Bible says, you are the light of the world. There is no candle which is lit and it's put under a bushel. But when we lit a candle, it's put placed on top of a table for everyone to see the light. So your life, my brother and sister, it was
lit.
Amen.
By a fire that came from the throne of God.
Amen. Because when the pillar of fire
was made
manifest in
this hour,
it was to bring an awakening
in your
life.
That's
your life.
Kuti upenyu wako,
bring forth the same life.
Kuti unze upenyu umechete,
that was in that pillar of fire.
Wanga uri mushongo yemoto hii.
To bring the same light.
Kuunza chieta chimechete.
Of that same word.
Cheshoko rimechete.
Being trumpeted by the prophet of this
hour. Changu wanga uchishamba ziru wani mprofita wangu wa edu.
Because the word of the prophet.
Nukuti shoko rimprofita.
Was to bring forth sons and daughters.
Wanga kuru kuunza wana kumana newa nasikana.
And it for the kingdom of God.
Amen.
Wakafanira.
Amen.
Amen.
Amen. That's what the message of the hour is. The message of the hour is not just to fight the denominations. The message of the hour is the manifestation of the life of Christ. To bring something different. That's why we don't put on uniform.
Amen.
You can just dress anyhow.
Amen.
Because of what's in you.
Amen. Amen.
Amen.
Whatever
you do,
it's
testifying of what is in you.
Amen. Amen.
Amen.
Mapekero aunoita.
The way you dress,
anopupura.
It testifies
pamsoro pesa unoda kuti zviuye pauri.
Of what you desire to come on you.
Ndogara nchitaura nchiti.
I always say.
Kune vanhu vanotamba mashaya.
To those people who pour libation,
amen.
They dress in a certain manner that those ancestral spirits who come on them, which doctors they've got a certain dressing that the spirits might come on them. So the issue of dressing, it's not just the dressing. No. The issue of dressing, it has got something to do of the trade that you are in.
Amen.
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 Amen. Because the way you handle yourself, it speaks of what is in you.
Amen. So,
my brother, sister, if the Holy Spirit is in you, you handle yourself in a manner that is in line with the word of God. You have the hunger for righteousness. May God help us, brother and sister. Time is no more.
Amen.
We just want to encourage one another. Looking at the events,
amen. Events are made clear by prophets.
The prophet preached the message that ziratidzo zvichiiswa pachena nechiprofita.
Amen.
So all the things happening around us, don't just ignore and think it's just nothing. Look at them through the light of the word. Look at them through the light of the message of the hour. Because whatever is happening under the sun, the prophet spoke about it. It can be the economic meltdown. The prophet spoke about it. It might be about the currency losing value. The prophet spoke about it. So don't be troubled when you see it happening.
Amen.
Right now it seems like things are only difficult in Zimbabwe. Maybe the US dollar has still got power. No, it has no power. The prophet spoke about it. It will come to a time that they will do away with the US dollar.
Amen.
It's going to happen. And it's happening. Right now, many countries, to those who read the news, they are trying to go into cryptocurrency. Now they are trying to see how they can implement it. That's what the prophet spoke about.
Amen.
And you go to Goride.
Now, the gold will give a true value of your dollar or your currency. That's where we are headed to. That's where we are headed to. Where we are headed to. We are close. Brothers and sisters, what we must do. Let not be troubled by the economic meltdown and losing value. Let's not spend time on politics. Let's look at our lives. Now, when these things are happening, how is my life with Christ? How is my life according to the word of God? That's the most important thing. That you measure yourself with the word of God. Doesn't matter.
Amen. Because whatever is happening,
guys,
if you have got God,
kana wina mwari,
God is able to make you
mwari acha kuita,
so above everything.
Kuti uwe pamusoro pese.
Amen.
We are not troubled. Doesn't matter. Even if we go hungry, we know God is there.
Amen.
It does not trouble us.
Amen.
People be troubled. How can a person go without food? Look at Shadrach, Meshach, and Abednego. They were in Babylon. They were the children of God. They stood with the word of God. And when they stood with the word, man, you might think that if they were the children of God, they should have not befallen in such a danger.
Amen.
But God allowed them to go into the furnace because he wanted to be glorified. So my brother and sister, don't be troubled by these things.
It's only God wants us to be seen in our lives. God wants to, for you to have a testimony. Don't get discouraged. Amen. Just look up unto him. And know that he is still the same yesterday.
God is
still here with us. The prophet might not be here. But God is here. Because he has come. He has come for his church.
Kuchechiyao,
prepare his church.
Kugadira kerekeyao,
be going away.
Kutiyezo enda nae. So Christ, who has been seen in the life of the prophet, he is here with us. It's us who must realize he is in our midst. If we realize that he is here, we cannot go out with our sickness. We cannot go out before receiving your desire. You cannot go out having your life changed. God is here this afternoon to meet with each and every request. God is here this afternoon to uplift you from sickness, to uplift you from sin, to sanctify you. He's here.
He's more than willing.
It's
only you to accept it. It's only you to be willing. It's only you to accept what
he has
done
for
you. You are invited this afternoon. Whatever desire you have,
so
put it before God. You're not putting it before a preacher, because the preacher can do nothing for you. I never died for anyone. Amen. There's no one who I can give money here this afternoon. There's no one whom I can heal this afternoon. But there's someone here. Amen. There's a man here who can give you healing. There's a man here who can provide for your needs. There's a man here here,
amen,
who can raise you from your sins.
There
is a man here who can change your life.
There
is a man here who can do whatever, give you whatever desire you have. If you can only look up to him, it is him
nekuti ndiye akati tarisai kwandiri imi nyika ino ngatitarise kwaari nekuti ndiye akasumudzwa pamuchinjikwa kuti ani nani anotarisa kwaari anogona kusumudzwa chero muchinhano chaari tosvika pachinhano wova nehumwe naye ndo chishuwo chamwari masikati ano mwari anoda kuporesa mwari anoda kupa zvauri kushuwa asi uri kuzvida here kugamuchira zvavakakuitira kana uchizvitenda saka zvichava kwauri nekuti mungava wakwauri ndiwe iwe unogona kunza shanduko in your own life.
Amen.
Amen. It's not the preacher.
Iwewe.
You are the one who take a decision that I'm tired of this sinful life. I'm tired of the life of sickness. I'm tired of not manifesting the love of God. I'm tired of a life of cheating and deceiving. I'm tired of impersonation. But God, I'm bringing myself before you this afternoon. I want to be you. Whom you saw before the foundation of the world, and manifesting you in this day.
Amen.
That's God's desire. That you be like Him.
Amen.
He doesn't want you to be like a church. He doesn't want you to be like a preacher. He wants you to be like Him. But He wants you to reflect God. How many this afternoon will say, I want to be like God? How many this afternoon will say, I want to walk in the light to be like Jesus? I want to walk in this light, which is Christ Jesus, who is the same yesterday, today, and forever.
Because if you are walking in that light, whatever you desire, you can have. God bless you this afternoon.
Another round of applause. I want to thank God this afternoon for speaking to our hearts. And we also want to thank Brother Lazarus Ngwarati. Sure, you are saying it within yourself. Lord, I want to walk in the light. If you want to walk in the light, tell the devil, tell that hatred to go out of the way. And accept the Holy Ghost. When you have the Holy Ghost, it is automatic. You walk right in the light. God bless you. We walk in the light. We walk in the light.